This message, God doesn't call men to judgment without first warning him, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, July 24, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Maridzo ii, mari adanire munhu kuzotongwa asina kutanga amuyambira. Nehama William Marion Branham, yakaparidzwa chitatu manheru, 24 Chikunguru, 1963, pa Branham Tabernacle, mu Jeffersonville, Indiana, USA.
Called 10,000 angels when one could have destroyed the world.
Amen.
But he died for you and me.
Hallelujah.
That's something like the basis that I want to have my message for Sunday morning, if the Lord willing,
hallelujah,
on what was Christ.
Kudana zviuru gumi zvengirozi. Apo imwe yaigona kunge yakaparadza nyika. Asi akafira iwe neni, ndizvo zvakaita sehwaro wandiri kuda kuve nawo pamaridzo yangu yesvondo mangwanani, kana Ishe vachida kuti Kristu aiva chii.
And now we're expecting maybe these little girls could sing that song again for Sunday morning. Brother Wheeler, I certainly want to say that you sure got two fine little ladies there, and they're dressing and the old makeup and everything. They look like Christians to me and sing like and act like it. It's very fine.
Praise God.
Uye zvino tiri kutarisira zvichida kuti vasikana vaduku ava vachatiimbira chimbo chiya zvakare svondo mangwanani. Hama Wila, ndinoda zviro kwazvo kutaura kuti chokwadi mune mhandara duku mbiri dzakanaka apa, uye mapfekero avo, uye vasina kupenda kumeso nezvimwe zvose, vanoratidzika semaKristu kwandiri, nokuimba saizvozvo, nokuita saizvozvo, zvakanaka zvikuru.
I believe I sent to my wife the other day, we have certainly a clean-looking bunch of women around here. I appreciate that. They're long hair and clean faces and dressed decently. I admire you every time that I come in.
Ndinotenda ndakanga ndiri kuti kumudzimai wangu pane rimwe zuva, zviri kwazvo tine boka remadzimai anoratidzika zvakachena pano. Ndinozvikoshesa izvozvo. Vhudzi ravo refu nezviso zvakachena, uye vakapfeka zvakadzikama. Ndi ndinokuyemurai nguva dzose pandinopinda muno.
I said to media, I'd like to get them all in a row sometime, take their pictures showing sure other churches, we are churches here. Where we speak these things, they obey.
Ndakati kunamida, ndinoda kuvatora vose, ndovaisa mumutsetse pane imwe nguva, ndotora mufanikiso wavo, kuitira kuti ndinoratidza mamwe machechi, izvo zviri chechi yedu pano, kuti apo patinotaura zvinhu izvi, vanoteerera.
And we're glad it does something for us. We know that when we have our petition, if our heart condemns us not, we know that God hears us.
Uye tinofara, zvine chimwe chinhu chazvinoita kwatiri. Tinoziva kuti kana tine chikumbiro chedu, kana mwoyo wedu usingatipomeri, tinoziva kuti Mwari vanotinzwa.
This morning a friend of mine way away from here was laid out, hauled him away, and just barely living, thought he'd be dead in a few minutes. They called, it was about daylight.
Mangwanani ano, imwe shamari yangu, kure kwazvo nepano, aradzikwa, vamutakura kuenda naye, uye, ave kufa, vafunga kuti aizofa maminitsi mashoma, vafona zuva reve kuda kubuda.
I got out of the bed on the floor and started praying for the old fellow and was able by the grace of God to contact that spirit, and here he'd come back. Got all right, come back again, you see. Living with us tonight yet, glory God.
Ndabuda mumubhedha, ndokuenda pasi, ndokutanga kunamatira mutana uyu, uye ndokukwanisa nenyasha dzamwari kubata mweya uya, heunoyi ukadzoka. Ndokuita zvakanaka, ndokudzoka zvakare, munoona, achiri kurarama pamwe chete nesu manheru ano, kuti Mwari vabwinyiswe.
That's old brother Dow, 91 years old, 21 years past the time of his life's journey, but the Lord is good and full of mercy. So we're grateful for it.
Ndimutana hamadao, vane makore makumi mapfumbamwe nerimwe okuzvarwa, vadarika nemakore makumi maviri nerimwe nguva yerwendo rwavo rweupenyu. Asi Ishe vakanaka, uye vazere netsitsi saka tinotenda nokuda kwazvo.
Now, Brother Neville, we look around at one another, and I know I just got a little, about one more service to be here, and that'd be Sunday.
Yes.
And I don't want to take my pastor, I just love to hear him preach.
Zvino hama Neville, tino tarisana, uye ndinoziva kuti ndinongori neduku, kuna shumiro imwe yokunge ndiri pano, zvino unenge uri musi wesvondo, zvino ini handidi kutora mufundisi wangu.
Sunday night when he preached, I tell you, I went up here with a friend to this little drive-in to have a sandwich afterwards, Brother Evans and Sister Evans, and run into Brother and Sister Southman up there. Brother Southman and all of them was remarking about that wonderful message, and I tell you, I've lived on it all week almost.
So, domaniru pavaka paridza, dinokutaurirai, ndakaenda kumusoro uko neshamwari yangu, kunjimbo uko, yamunopindamo nemotokari. Kuri tizo jika sandwich mushure mezo, hama Evans, ne Andrazi Evans, jino ndoku vavaita mawekwe ne hama ne Andrazi Southman, kumusore ikoko, hama Southman ne mamwe mose, vakanga vari kutaura pamusoro pemaridzo inoshamisa, uye, ndiku udzei, nararama nayo kwe shondorose, pote pote.
And some of them remarks and how that the ostrich thinks he had hit himself. Now that's true, when he sticks his head in the ground, but the most of him still looking out, so that's about the way we do
sometimes.
We try to hide our head behind something, there's always, we're still showing, you know, he sees every bit of us, you see. So I really appreciate that.
Tinoedza kuvanza musoro wedu seri kwechimwe chinhu. Pano gara paine, pamwe tichiri kuratidza, munoziva, anoona zvose zvatiri, munoona, saka tinozvikoshesa kwazvo.
And I thought, well, I like to talk to the church, and I thought, well, Brother Neville gets to talk to you all the time, so when I'm down here, maybe drop down, I don't want to be hypocrite enough and not out on a call or nothing, just set up there at the house and the church open down here, I want to be down here because I love you.
Zvadaro, ndokufunga, saka, ndinoda kutaura nekereke zvino ndokufunga. Zvakanaka. Ini, hama Nevo, ndivo vanotaura nemi nguva dzose. Saka nokudaro, kana ndave zasi kuno, zvichida ndozouya kuno, handidi kuva munyengeri zvizere, uye kuti handidi kuuya kana kuti kwete. Ndongogara kumba, iyo kereke yakazaruka zasi kuno. Ndinoda kuva zasi kuno, nokuti ndinokudai.
I tell you, I certainly kind of, the weather here doesn't agree with me, and the country doesn't agree with me, and I'm allergic to the air that's here.
Dino kutaurirai, zvino kwazvo ndinoita sokunge, mamiriro ekunze ekuno hawirirani neni, uye nyika yacho haiwirirani neni, ndinorwariswa nemhepo iri kuno.
Just as soon as that air strikes me, I just break in hives right over, see, and there's nothing you can do about it.
Mweya uyu paunongo ndirova, ndinobva ndamerera mapundu, muviri wose, munoona, uye hapana zvauno kuna kuita nezvazvo.
And we don't feel good, none of us, when we're here. Hardly one of us has been really feeling good since we've been here, because we kind of got used to that high climate.
Uye atinzwe zvakanaka. Hapana mumwe wedu kana tiri kuno, isu hapana kana mumwe wedu anga achinzwa zvakanaka nguva yose tiri kuno, nokuti takanga tati jairirei mamirire ekunze kunopisa.
But now, one thing that draws me here is you all.
Amen.
Right, you all. You know, you find lots of friends. I'm so grateful. I guess if I just count it personally, people I know would be maybe millions around the world.
As you know, chini chimwe chete chino ndidonzera kuno, ndimi imimose. Ndizo zvo chaizvo. Imimose. Munoziva, unowana shamwari dzakawanda. Ndinotenda zvikuru. Ndinofungidzira kana ndikango verenga, munhu nemunhu, vanhu vandinoziva, vanogona kusvika kuda mamiriyoni evanhu pasi rose.
It's once estimated by someone, probably in personal knowing, of about 10 million people. But there's something about home, about a certain people. There's just, everybody's got that, these special people in your life.
Kwakambofungidzirwa nemumwe munhu, pane imwe nguva, uye zvichida sokuziva vanhu, kuti vanhu vangangosvika mamiriyoni gumi. Asi pane chimwe chinhu maererano nekumba pamusoro pevamwe vanhu. Panongori munhu wese anazvo. Pane vanhu vakatsaurwa muupenyu hwako.
You know, I believe that if there isn't, then why is our wife special to us? You know, why is our, see, where our wives, our husbands, and so forth, it's special.
Munoziva, ndinozvitenda. Kana pasina, zvino sei mudzimai wedu akatikoshera. Uye sei wedu, maona, tiri, madzimai edu, varume vedu, nevamwe vakadaro, vakakosha.
And you have that with friends. It's something other. That you just love to meet with them, just talk with them, these little spots.
Uye une zvakadaro neshamwari. Panongori nechimwe chinhu chokuti unongoda kusangana navo, uchitaura navo, pane tunzvimbo tuduku. Uye.
I can think of this old swamp here where this little church stood. And where before it stood here, there's nothing but a pond. That's the reason that road's that way out there to get around that pond.
Ndinogona kufunga pamusoro penzvimbo ino, yaive nemajawi, pakamira church ino duku. Uye apo isati yamira pano hapana chakanga chiripo kunze kwechidziva ndicho chikonzero nzira iri kure uko kuti inyenyeredze chidziva ichi.
This is actually the property of the street comes right by the door there. And but it was a pond and I remember getting out here and trying to find a place to build a church to the Lord. Just a young boy and I listened to this young fellow in the southern over here praying a while ago with all that enthusiasm.
Ino ndiyo nzvimbo yacho chaiyo. Uye nzira inouya nepamusiwo apo. Zvino chaiva chidziva. Uye ndinorangarira ndichiuya kuno ndichiedza kutsvaga nzvimbo yokuvakira Ishe kereke. Uye ndaingova mukomana muduku. Uye ndateerera kune ava. Mujaya uyu nemumwe uyu ari kunoko vachinamata nguva shoma yapfuura neshungu dzose.
I thought, you know, I used to be able to pray like that without catching my breath hardly. And then you get older, you kind of slow down a little, you know. And you're still moving, but you're in second gear, as I told Brother Woods out there.
Nafunga, munoziva, naimo kwanisa kunamata nishidaro, nisingabo miri kufema zvachose. Zvino unotanga kuchembera, unotanga kuti nonokerei zvishoma. Munoziva, naizvozvo, uchiri kufamba, asi unenge wave mugiya rechipiri sezvandataurira hama Wood kunze uko.
But then after a while you get down into low gear when you get about 70 or 80, I guess. But you know, then you're still moving. Oh, as long as you can move, what difference does it make? Just a little more time to get there.
Asi zvino kana zvikaramba, zvino mushure mechinguva unozopinda mugiya repasi. Kana wasvika makore anenge makumi manomwe kana makumi masere ndingati. Asi munoziva iwe, uchiri kufamba zvakadaro. Chero uchiri kungogona kufamba, zvinoita mutsauko wei. Zvinongotora nguva yakati wedzerwei kuti usvike ikoko.
I remember how was praying and right here in this weed right where this pulpit stands now, just about where it's at. That's where I drove a little stake where I know to put the pulpit.
Ndinorangarira manamatiro andaiita. Chaipo pano mumasora. Chaipo pano pakamira pulpit ino zvino. Pedyo nepairi. Ndipo pandakabairira kahoko. Pandaka ziva pokuisa pulpit.
Lord God gave me this place. That's it. Now right there in the cornerstone lays my testimony of a vision the morning I laid it. When I hardly could think then, said, this is not your tabernacle. But do the work of an evangelist, he said.
Ishe mari vakandipa nzvimbo ino. Hongu changamire. Iye zvino imomo chaimo, mudombo repakona, mune chapupu changu chechiratidzo chemangwanani andakariisa. Apo ndakanga ndisiri kukwanisa kutombofunga. Zvikanzi, ino haisi tabernacle yako, asi ita basa remuvhangeri. Akadaro.
I looked out and seen all the world there in the bright blue skies and people coming from everywhere. It's laying in the cornerstone there. How little did I think that would happen, even though the vision said so, but doesn't fail. It's going to be there anyhow.
Ndakatarisa kunze, ndikaona nyika yose ikoko, nematenga akanga akajeka ari eblue, uye vanhu vachibva nekwese kwese. Chirimo imomo mudombo repakona. Handina kumbozvifunga kuti zvingaitika, kunyange chiratidzo chakataura kudaro. Asi achikundike, zviri kuzovapo kunyange zvakadaro.
I've been a lot of interviews this week because Sunday, the gracious presence of the Lord came down and I supposed to have left Monday.
Ndangadiri muhurukuru zakawanda sondorino. Nokuti sondo, upo uninyasha washe, wakadzika pasi. Zinonda ifanira kunge ndakaenda muvuro.
We haven't took a vacation yet. The kids, my vacation comes later, a little later on. But I've want to take the children on a little time. They got to go back and go to school now. So I thought this week would be a good time facing Chicago next week in that meeting there.
Ndine, atichati taenda kuzororo na zino, vana. Zororo rangu rino zouya pawe paya, mungu wa shoma ino zotevira. Asi ndingada kuzotora vana kwengu wa shoma. Vanofanira kuchidzokera vozoenda kuchikoro zvino. Saka ndafunga kuti sondo rino ndiro ringava nguva yakanaka. Ndakatarisana neChicago sondo rinouya mumusangano uya ikoko.
But then the anointing of the Spirit, I thought now's the time to have interviews. Now's the time at least I can get caught up on a few of them. I see some of the people sitting present that was in the room. They know where the Lord met with us or not.
Asi zvino, chizoro chemweya ndafunga iye zvino ndiyo nguva yokuva nehurukuro. Iye zvino ndiyo nguva yokuti izvi yandinokwanisa kubatikana nemamwe awo ikoko. Uye pane ndiri kuona vamwe vanhu vagere pano vanga varipo mukamuri. Vanoziva kana ishe vasangana nesu kana kuti kwete.
Amen. Strange thing, everyone besides some woman that Billy put in just a space just before, some lady from Louisville, she had a little girl and was here. I think they really belong to the Church of God in Louisville or something.
Chino chino shamisa, choguti, munhu wese kunze kwemamwe madzimai aunzwa naBilly panguva iyo. Pasati pauya mumwe mudzimai anobva kuLouisville. Anga aine kasikana kaduku kanga kari pano, ndinofunga kuti inhengo chaidzo the Church of God muLouisville kanawo imwe.
But every case, every one of them come in, before I left home, the Holy Spirit told me who would be here, what they'd asked, and I wrote down on a piece of paper and said just what they'd asked and the questions the way they'd asked them and how they'd be answered.
Asi dambudziko rose, mumwedomo wavo vose vauya, ndisati ndabva kumba, mweya mutsvene wandiudza kuti ndiani achange ari pano nezvavaizobvunza. Zvino ndanyora pasi pachimeri chepepa ndokureva chaizvo zvavaizobvunza uye mibvunzo yavo nenzira yavaizobvunza nayo pamwe nemapindurirwo ayaizoitwa.
And I tell him, I say, here's just what you, look now, a few minutes ago, I hear what the Holy Spirit reached over on the desk, say, he told me this before you ever come, see? But when it's up at the house, who would be there and what would be, what their attitude would be, and all about four even left home.
Zvadaro, ndangani chivaudza, ndangani chiti, hey, zvino ichaizvo zvawanga, tarira zvino, maminitsi mashoma apfuura pano, izvo mweya mutsvene, ndosveverera patafura, ndoti, unoona, anditaurira izvi. Iwe usati wauya kuno. Maona, asipandanga ndichiri kumusoro kumba, ndiani achange aripo, uye nezvazvaizenge zviri, uye maonero avo kuti anenge akaita sei. Nezvose pamusoro pazvo, ndisati ndatombobva kumba.
I've seen the time many times when I could be coming down the road praying, I'd see that prayer line pass before me, and know every name that would be in the prayer line before I ever got here.
Right. Amen.
Know where they were sitting in the church, and what they, how they'd be dressed, and what they looked like.
Ndakaona iyo nguva kakawanda, apo ndainge ndiri kuuya, ndichidzika nomugwagwa, ndichinamata. Ndaiona mutsara wokunamatira, uchipfuura pamberi pangu. Uye ndoziva zita rose raizenge riri mumutsara wokunamatirwa. Ndisati ndatombosvika kuno, ndizvo chaizvo. Uye kana nokutoziva pavainge vakagara muchechi, nezvavai mapfekero avanenge vakaita uye nemaratidzikiro avo.
You don't tell people everything like that. These things happen, you just don't tell them. It's not necessary to tell them. I just tell people things that I think is going to help them when the Lord presses me to tell them. Say this.
Haudze vanhu zvinhu zvose zvakadaro, iwe. Pane zvinhu zvinenge zvichiitika zvausingatongovataurira. Hazvina basa kuvataurira. Ndinongoudza vanhu zvinhu zvandinofunga kuti zvinozovabatsira. Kana ishe vatondimanikidza kuti ndizvitaure sokuti taura zvokuti.
You wouldn't want to tell everything you've seen because that wouldn't be right. You see, you just get in trouble and everything else like that. You have to know how to handle those things by the Spirit of the Lord.
Haungadi kutaura zvose zvawaona nokuti izvozvo zvinenge zvisina kunaka. Munoona, unongo saizvozvo unopinda mudambudziko nezvimwe zvose zvakadaro. Unofanira kuziva mabatirwo ezvinhu izvi nemweya waShe.
I've had people stand before me and ask me questions. I know exactly, but I wouldn't tell them because I just felt constrained not to do it.
Ndakambova nevanhu vakamira pamberi pangu zvino vondibvunza mibvunzo yandinonyatsoziva, asi handaivaudza nokuti ndaingonzwa kugombedzerwa kusazviita.
Remember, I believe it was last Wednesday night I preached on a prisoner.
Yeah.
See? See, you want to tell that person, but something says don't do it. The Spirit says don't do it. Don't do it. You got a gift that's looking right at it. See? Don't do it. Don't do it. See? So you better not do it. Then you're in trouble with God.
Munorangarana ndinotenda kuti aiva manheru echitatu chafuura. Ndakaparidza nezve musungwa. Maona? Munoona? Unoda kuudza munhu wacho, asi chimwe chiri chinoti usazviite. Mweya unoti usazviite, usazviite. Asi chipo chakanyatsozvitarisa. Munoona? Usazviite, usazviite. Munoona? Saka zviri nani kusazviita. Zvino unopinda mudambudziko naMwari.
Now, we don't come down here tonight just to stand here. We want to hear the word of the Lord. You've been praying. We've had a wonderful time.
Zvino hatingouyiza sikuno manheru ano kuti tingomira pano. Tinoda kunzwa shoko raShe. Manga muchinamata zvino tava nenguva inoshamisa uye.
And I always, when I come down, I know I'll bring this little book of text because he's, sometimes Brother Neville is so gracious, he just keeps asking me, will you do this or do that or speak? And I look through here to find me a text of some sort and then we'll start from there.
Uye ini, nguva dzose pandinouya kuno, ndinoziva kuti ndinounza bhuku duku rezvinyorwa nokuti pane dzimwe nguva hama Nevo vane nyasha vanongogara vachindikumbira mungaitawo here zvakati kana kuti itai zvokuti kana taurai zvino ndinotarisa imomo pano kusvikira ndawana chimwe chidzidzo chakangodarowo zvino tobva tachitangira kubva ipapo.
And I'm sure, now be sure, Sunday, now I don't, we never know, we cannot tell. You see, I've come here at times with a text in my mind that I was going to speak on to get here and change it completely around.
Uye nechokwadi, iye zvino, ivai nechokwadi, svondo. Zvino handi, hatimbozivi, hatikwanisi kutaura. Munoona, ndakauya pano pane dzimwe nguva, ndine chidzidzo mupfungwa dzangu, chandaizotaura nezvacho. Zvino ndosvika pano, ndochishandura chose zvachose.
And I've had scriptures wrote down. I say, I'm going to use this text. I'm going to use these scriptures as they come down. I'm going to say this, that, or the other.
Uye ndakava nemagwaro andakanyora pasi. Ndoti, ndichashandisa chidzidzo ichi. Ndichashandisa magwaro aya. Sokudzika kwao. Ndichataura zvakati, zvokuti, kana nezvokuti.
I'll write down this like 1 Corinthians 5:15, 2 Corinthians 7:1. And Matthew 28:16, so forth, just put it in like that, down like this, and write them scriptures down and look down, and I know what the scripture says there. Sometimes I never even touch that. It goes all the way around a different way altogether. And we just don't know.
Ndinonyora pasi, sokuti, vakorinde vokutanga 5:15, ne vakorinde vechipiri 7:1, na Matthew 28:16, ne zvimwe zvakadaro, ndo zviisa zvakadaro. Zasi kuno sezvizvi. Ndobva ndanyora magwaro pasi. Zvino ndotarisa zasi kuno, ndinoziva zvinotaurwa negwaro ipapo. Dzimwe nguva handitombori bati. Kwave kupoterera neimwe nzira yakasiyana zvachose. Uye hatimbozivi.
So now, if the Lord is willing, I want to speak and closing these little series of services since being here Sunday morning on a very important thing. So now, come early. Prepare to stay a little bit late, maybe about 2 o'clock, something like that.
Saka zvino, kana iche vachida, ndinoda kutaura mukuvhara misangano iyi miduku yakatevedzana, sezvo ndiri pano, svondo mangwanani, nechinhu chakakosha zvikuru. Saka zvino, kasikai kuuya, makagadzirira kugara kwenguva yakati rebei, pamwe sezvingaita 2 o'clock, zvimwewo zvakangodaro.
So I got around about 30 or 40 scriptures already wrote down on the subject, but I think what I'm going to try to do, if the Holy Spirit will help me, to catch the message and the place where it's at now and build it right up where it started and build it right up into the present time.
Uye saka zvino ndine angaita magwaro makumi matatu kana makumi mana akatonyorwa pamusoro pechidzidzo. Asi ndinofunga kuti zvazvi zvandichaedza kuita kana mweya mucheni ukandibatsira kubata mharidzo nepanzvimbo apo payave zvino nokuivaka chaipo payakatangira nokuivaka kusvika panguva ino.
So that when I leave for Chicago, then I got to go straight to Arizona, then on and on. And it may be, as far as I know, it may be next year again, maybe next summer before I get back again, the tabernacle. It's just passing across this way again. Because I got meetings and...
Kuitira kutikana ndo, ndoenda ku Chicago. Zvino ndinobva ndaenda, ndakananga ku Arizona. Zvichienda zvakadaro, zvakadaro, zvichingodaro. Uye zvinogona kunge, sokuziva kwangu. Zvinogona kunge riri gore rinotevera zvakare, pamwe zhizha rinotevera ndisati ndadzoka zvakare kutabhenakeri, kunze kwokunge ndiri kungopfuurawo nekuno zvakare, nokuti ndine misangano. Uye
Billy right now is working on overseas for a complete world tour beginning right immediately after Christmas, and I'm all booked up until around about December, and well, maybe the first week in December, Dallas.
Billy iye zvino ari kushanda nezvemhiri kwamakungwa zverwendo rwekuenda pasi rose kutanga tichingopedza Kisimusi. Uye ndakabatikana kusvika zvingangoita muna zvita, uye saka zvichida svondo rekutanga muna zvita, Dallas.
So then in January we want to start on a complete world tour all the way around completely, and we're working on that now, finding just where the Lord will lead. And
saka zvino mulandira tinoda kutanga rwendo rwekuenda pasi rose kupoterera kwese zvizere, uye tiri kushanda pazviri iye zvino tichitsvaga chaiko uko Ishe vachatungamira. Uye
now I'm so grateful to the even to the people of ministers, as much as I say against their denominations and things like that.
Uye ndinotenda zvikuru kune kunyange kuvanhu vashumiri, kunyange nichitaura zvinopesana nemasangano avo nezvinhu zvakadaro.
You know, on the books laying right back there now, Brother Roy Borders takes care of the invitations, and since Christmas, the first of the year, there's been over 1,000 invitations around the world.
Munoziva, pamabhuku ari seri uko zvino, hama Roy Borders ndivo vanoona nezvekokero idzi, uye kubvira Kisimusi, kutanga kwegore, kwanga kuine kokero dzinodarika chiuru kubva pasi rose.
1,000 invitations has come in back there. So the Lord just has to direct me on which one of those to go to, and what to do. We just depend on Him.
Kwakauya chiuru chekokero kumashure uko. Saka Ishe vanotofanira kutitungamira kwekuenda pane idzodzi, uye nezvokuita tinongovimba naye.
You couldn't take them all. You couldn't take over 8 or 10 of them in a summer if you had to, in a complete, unless you just go one night here and one night there. And that's, they're asking for 2 weeks and 3 weeks and so forth, as long as you can stay, or some of them says as long as the Lord will lead, and all like that, so you don't know just exactly where to start or what to do.
Haukwanise kudzitora dzose, haukwanise kutora sere kana gumi dzao muzhizha kana urunga zviite muuzaro, kunze kunge watoenda umwe usiku pano neumwe usiku apo. Uye zvaka vari kukumbira masvondo maviri nemasvondo matatu nezvimwe zvakadaro, kana chere pamunogona kugara, kana kuti vamwe vavo vanoti zvakarema sokutungamirira kwache nezvimwe zvakadaro. Saka hauzonyatsoziva chaipo pokutangira kana zvokuita.
So we're just laying them out before the Lord and saying, now you tell us, Heavenly Father, and you help me pray with this matter, see? You help me pray that we can get this order.
Saka tiri kudziisa pamberi pashe toti, zvino tiudzei imi Baba vokudenga, uye ndibatsirei kunamatira nyaya iyi. Unoona, ndibatsireiwo kunamata kuti tigozvipedza.
And I thought, after having healing service last Sunday, then maybe this Sunday, if we just take the teaching and bring it right up and show what the time that we're, where we're at, what's the threefold purpose of God's great plan since before the foundation of the world, and bring it down to the day. The threefold plan of God, a plan. I'm working on the second part of it now, getting the scriptures out and hunting them out and placing them.
Zvino ndakafunga mushure mokuva neshumiro yekupodzwa kwevarwere musi wesondo wapfuura. Zvimwe kuda musi uno wesondo kana tikangotora chidzidzo tonyatsozviunza nokuratidza kuti inguvai iyo yatiri patave chi do donzo rakapitwa katatu rezano guru ramwari kubvira nyika isati yavambwa nokuzviunza zasi muziva rino zano ramwari rakapitwa katatu zano ndiri kushanda pachikamu charo chechipiri zvino ndichitora magwaro acho nokuavhima nokuaisa panzvimbo yawo.
Now let's see, let's bow our heads just a moment. Lord Jesus, the great shepherd of the sheepfold, we have assembled here tonight in thy most gracious holy name.
Iye zvino ngationei ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana. Ishe Jesu, mufudzi mukuru wedanga remakwai, taungana pano manheru ano muzita renyu rakaisvonaka dzvene.
We love thee, Lord, and we thank thee for this prayer meeting night, for the hymns of the church as we've sang them with joy in our hearts and heard them as they come in clapping hands.
Tinokudai Ishe, uye tinokutendai nokuda kweusiku huno hwemusangano hwemunamato nokuda kwedzimbo dzekereke apo tadziimba nomufaro mumwe yedu nokudzinzwa pavapinda muno vachiombera maoko zvadaro.
And we went out on our knees and all poured out our hearts to you and thanked you for what you've done for us and asked you to continue to walk with us.
Tazopfugama nemabvi edu uye tose tadurura mwoyo yedu kwamuri nokukutendai pane zvamatiitira nokukukumbirai kuti murambe muchifamba nesu.
Now the hour has come for the reading of the word and for something to speak on to the people. Direct us in our thoughts, Father, and get glory.
Uye zvino nguva yasvika yokuverenga shoko uye nechimwe chokutaura nezvacho kuvanhu. Titungamirirei mupfungwa dzedu, Baba, uye muwane mbiri.
And say something tonight through us that will help all of us to go out of here with a purpose in our hearts to live better and closer to you than we ever have. That's what we're here for, Lord. We are here to know more about you.
Uye mutaure chimwe chinhu manheru ano nematiri zvichatibatsira tose kuti tigobva pano tiine donzvo mumwoyo yedu kurarama zviri nani uye pedyo nemi kudarika zvatatitamboita. Ndizvo zvatavinga pano, Ishe. Tiri pano kuti tigoziva zvakawedzerwa nezvenyu.
And we pray that you will unfold your great being to us tonight in the revelation of thy word, that we might know how to be a better Christian and how to act in this last days. We ask it in Jesus' name. Amen.
Uye tinonamata kuti mugozarura uvepo hwenyu hukuru kwatiri manheru ano muchizaruro cheshoko renyu kuitira kuti tigoziva maitiro okuva makristu ari nani uye nemaitiro mumazuva ano okupedzisira. Tazvikumbira nemuzita raJesu. Amen.
Now, my sight falls upon a text here of Isaiah. Isaiah 38. Let's read over to Isaiah 38.
Iye zvino, meso angu anowira pandima pano ya Isaiah. Isaiah 38. Ngativerengei kuna Isaiah. Isaiah 38.
In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Thus saith the Lord, Set thine house in order, for thou shalt die and not live.
Zvino namazuva iwayo, Hezekiah akarwara akasvikira pakufa. Muprofita Isaiah mwanakomana waAmozi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzina Jehovha, chirayira nhaka yako, nokuti uchafa haungararami.
Then Hezekiah turned his face towards the wall and prayed unto the Lord, and said, Remember me, O Lord, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.
Ipapo Hezekiah akatendeutsira chiso chake chakananga kumadziro. Akanyengetera kuna Jehovha. Akati, Lorangarirai henyu, O Jehovha, ndapota kuti ndakafamba pamberi penyu nezvokwadi nomoyo wose. Ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Zvino Hezekiah akachema kwazvo.
Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Go and say to Hezekiah, Thus saith the Lord, the God of David thy father, I've heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will add unto thy days 15 years.
Ipapo shoko ra Jehovha rakasvika kuna Isaiah richiti, Enda undoti kuna Hezekiah, Zvanzi na Jehovha, Mwari wa baba vako Davida, Ndanzwa kunyengetera kwako, ndaona misodzi yako. Tarira, ndichawedzera pamazuva ako makore ane gumi nemashanu.
May the Lord add his blessings to this reading. It's a very outstanding subject for a short message here, I believe. I want to call it, God doesn't call man to judgment without first warning.
Dai ishe vawedzera maropafadzo avo pakuveringa oko. Chidzidzo chakatsaukana kwazvo chemaridzo pfupi pano. Ndinotenda kudaro. Ndinoda kuidana kuti Mwari hadanire munhu kuzotongwa asina kutanga amuyambira.
And we catch the background or the platform of it here in this text tonight. God warning man before bringing him to his death.
Zvino tiri kuzobata mavambo kana kuti waro wacho pano mundima iyi manere ano. Mwari vachiyambira munhu vasati vamuunza kurufu rwake.
Now everyone has this. We might say, well, this fellow died without a warning. No, no, no. God never, you don't know what was in that man's heart. You don't know what's been going on in his life. See, God never brings any man to his death without first warning him about it. Tell him it's something of preparation.
Ezvino, munhu wese anazvo izvi. Tinogona kuti, zvakanaka, muchinda uyu, akafa asina yambiro. Kwete, kwete, kwete. Mwari haambo daro. Auzive zvakanga zviri mumwoyo wemunhu iyeye. Auzive zvakanga zviri kuitika muupenyu wake. Maona, Mwari avambofa vakaunza munhu kurufu rwake vasina kutanga vamuyambira nezvazvo. Vachimutaurira chimwe chinhu. Gadziriro.
God is sovereign and he knocks at the heart of every man, giving him the opportunity to come.
Mwari anoita zvaanoda, uye anogogodza pamwoyo wemunhu wese achimupa mukana wekuuya.
Now he might ward away and turn it down and shake his head to it and walk away, so it's just a funny feeling, I'll get over it. But anyhow, it was God speaking to him.
Amen. Zvino anogona kuyambira, zvino ozviramba, zvino ozunguza musoro wake kwazviri. Zvino ofamba achienda achiti, anongori manzwiro asingadzwisisike, zvichapera. Asi zvisinei, ainge ari Mwari achitaura naye.
And God never even brings judgment upon the earth without first giving the people a warning. God never does nothing without declaring it first what he's going to do.
Uye Mwari haatombounzi kutongwa panyika asina kutanga apa vanhu yambiro. Mwari haana chaanoita kunze kunge atanga achizivisa kuti ati ari kuzoitei.
And he gives people a choice, and you can You can do right or wrong. That's his. See, God can never change. His nature, his program can never change from what he started with, because he's infinite in his program and his ideas are all perfect.
Uye, anupava anusarudzo. Zino unogona, unogona kuita zvakanaka kana zvakaipa. Ndizo zvake. Munoona, Mwari hakwanisi kushandura unhu hwake, ke urongwa hwake. Haugone kushanduka kubva pane zvaakatanga nazvo. Nokuti haana magumo uye urongwa hwake nepfungwa dzake zvose zvakakwana.
So if he would change it, that would show that he'd learn more. So being infinite, he cannot learn more. His first decision is always perfect, and there's nothing can ever change it. Then.
Saka, kana akaushandura, zvinobva zvaratidza kuti awedzera pakudzidza. Saka, nokuti haana magumo, haana zvimwe zvaangadzidza. Sarudzo yake yokutanga, inogara yakakwana. Uye hapana chinogona kuishandura. Maona.
God, before man ever was put, had a chance to do wrong, God put him on the basis to where he could accept or deny. He could receive or not.
Mwari, munhu asati amboiswa, ava nemukana wekuita chakaipa. Mwari vakamuisa pachinano chokuti anogona kubvuma kana kuramba, anogona kugamuchira kana kurega.
Say, by the way, if that minister in here, Brother Baker, I believe was on the interviews the other day, I've got his questions that he had wrote out for me on the serpent seed. I got them laying back here now.
Ko zviya kana mushumiri uye ari muno, hama Baker, ndinotenda vanga vari pa hurukuro pane rimwe zuva, ndine mibvunzo yavo yavanga vandinyorera maererano nembeu yenyoka, ndinayo iri kuno uku zvino.
If he's sure, well, I don't see him anywhere right at the present time, but it's sure he and his wife, a very fine man and a woman, but they couldn't understand a few things about the teaching of the serpent seed.
Kana vari pano, ko, zvakanaka. Hapana pandiri kuvaona vari panguva ino. Asi iri pano, ivo nemudzimai wavo. Murume nemudzimai vakanaka kwazvo. Asi havana kugona kunzwisisa zvinhu zvishoma pamusoro pedzidziso yembeu yenyoka.
How that some questions about what I'd said and sermons beyond that and talking about the pregnation and so forth, but then it's just like a brother, a fine man, just a Christian for a couple of years or two, but just didn't understand, you see.
Sei kuti mimwe mibvunzo pamusoro pezvimwe zvandakanga ndataura ne maridzo dzakazotevera ne kutaura pamusoro pekubata pamuviri nezvimwe zvakadaro. Asi ini zvino zvakafanana nehama iyi. Murume akanaka, anongori muKristu kwemakore mashoma kana maviri, asi haana kungonzwisisa. Munoona.
It's hard if you don't. You have to depend on the Holy Spirit, because this Bible is wrote in riddles.
Amen.
You just can't sit down and read like a newspaper.
Amen.
It's hid. Yes, sir.
Zvakaoma kana ukasa. Unofanira kutovimba nemweya mutsvene. Nokuti Bhaibheri iri rakanyorwa nezvirahwe. Haungakwanisi kugara pasi uriverenga sepepa nawo. Rakavanzwa. Hongu changamiri.
How would you ever justify God when he told Moses up there, said, now don't you make any engraven images in his commandments. Don't you make anything like heaven, any angel or anything else. Don't make any engraven images. And yet, on the same day, told him to mold two angels out of brass and put them right at the mercy seat, where mercy's at.
Ko, ungarura mise sei Mwari, pavakaudza Moses, kumusoro uko, ndokuti, iye zvino, usagadzire zvimupunzo zvipi hazvo, mimirayiro yavo. Usagadzire chimwe chinhu chakafanana nechokudenga, ipi zvayo ngirozi, kana chimwewo chinhu. Usagadzire zvimupunzo zvipi hazvo. Asi nezuva rimwe chetero vakamuudza kuti agadzire ngirozi mbiri dzendarira nokudziisa chaiko pachigaro chenyasha pane tsitsi. Maona.
You have to know God in his nature. before you can understand His Word. He has the key to that Word Himself.
Amen.
And He's the only one can handle it and open it. And so He's the one who has to reveal it.
Unofanira kuziya Mwari ne wunu wake. Usati wakwanisa kunzgwisisa shoko rake. Ndiye ane key kushoko irori pachake. Uye ndiye oga anukwanisa kuribata no kurizarura. Saka ndiye oga anufanirwa kurizarura.
And now we find out that his nature was here that always to warn a man before judgment, to warn a nation before judgment, and so forth.
Uye zino, tinoona kuti, uno wavo nekare, pano kugara vachiyambira munhu asati atongwa, kuyambira nyika isati yatongwa nezvimwe zvakadaro.
He always gives his warning, a reminder to we of a responsibility. We are responsible. And God has put us here on the earth for a reason. And that reason that He has put us here for, we are responsible to Him for that reason. You should go to Him and find out what He wants you to do.
Vano garangu wa dzose, vachipa yambiro yavo, rangaridzo kwa tiri, ye mutoro webasa. Tine mungava, uye Mwari vane chikonzero chavakatiisira pano panyika. Uye chikonzero chacho, chavakatiisira pano, tine mungava kwaari. Nokuda kwechikonzero ichocho, unofanira kuenda kwavari ugoziva kuti chii chavanoda kuti uite.
If you went to work for a man, he give you a job on a ranch or something other, and you just went out to the barn and just sat down out there and say, well, see, you must go ask him what he wants you to do and then do it. If you're working for a man, find out what your duties is.
Maona, kana ukasadaro, toto waenda kunoshandira mumwe munhu, zvino okupa basa papurazi remombe kana kumwewo, zvino iwe wongoenda kudanga obva wasikogara pasi ikoko woti ko zvino. Munoona, unofanira kuenda unomubvunza zvaari kuda kuti iwe uite, zvino obva wazviita. Kana uri kushandira mumwe munhu, bvunza mabasa aunofanira kunge uchiita.
And then if our life is on the earth here, then we should go to the one who put us here and, Lord, what would you have me do? What must I do? Why am I here?
Zvino, kana upenyu hwedu huri pano pa panyika, zvino tinofanira kuenda kuna uyo wakatiisa pano. Uye, Ishe, munoda kuti ini nditeiko. Chi, chandinofanira kuita. Kosei ndiri pano.
If it's to be a housewife, dishwasher, if it's to be whatever God wants you to do, then you do that the very best that you know how to do it, no matter how little. No matter how little it is, you must do it.
Kana kuri kuva mudzimai mumba, musuki wendiro. Kana kuri kuva, chero icho Mwari chavanoda kuti iwe uite. Zvino iwe chizviita zvakanakisisa nokuziva kwako kwaungagona kuzviita. Hazvinei kuti zviduku, hazvinei kuti zviduku zvakadini, unofanira kuzviita.
You say, well, the trouble of it is, each one of us wants to do the next man's job. We all want to pack the ball, as we say, you see.
Unoti, saka, dambudziko racho, nderekuti, mumwe nomumwe wedu, anoda kuita basa remumwe. Tinoda tose kumhanya nebhora, sokutaura kwatingaita, munoona.
Like this watch here. Now, every little movement in there has its place. Now, every part of it can't be the hands. Now, I only look at the hand to see what time it is. But if one of them little wheels in there gets out of order, that won't keep the right time.
Se watch ipano, zino, kanu kaduku kose, kanu famba imomo, kanu njimbo yako. Zino, zose, zakai gadzira, azvikwanisi kuva maoko. Zvino ndinongotarisa maoko kuti ndione kuti inguvai. Asi kana kamwe kemavhiri maduku aya ari umu kakabva paurongwa, haizochengeti nguva yechokwadi.
That's the way it is with people. We've all, the body of Christ has got to be in their position and harmony. See? And then we can look around and see what time of day it is, see?
Uye ndiyo nzira yazviriwo nevanhu. Tose mumutumbi waKristu. Unofanira kunge uri panzvimbo dzao. Muhumwe, maona. Zvino tinogona kutarisa, tarisa. Toona kuti inenge iri nguva ipi yezuva. Maona.
Then the world's looking to see what it is. See, but they're watching you. And if you're just a little hairspring, mainspring, or whatever you are, you do the very best job you can at that.
Zvino. Nyika iri kutarisa kuti ione kuti chii. Maona. Maona. Asi vari kukutarisai. Zvino kana ungori ka spring kaduku. Spring huru. Kana chero zvaungava. Iwe ita basa rakanakisisa. Raunogona sokukwanisa kwako ipapo.
Now, because we have a responsibility that we've got to answer to God someday for every man that come on the face of the earth. Has to answer to God for our responsibility. And to many of us, a stewardship we have to answer for.
Zvino, nokuti tine mutoro webasa, watinofanira kupindurira kuna Mwari rimwe zuva. Munhu wese anouya panyika, achazopindurira kuna Mwari pabasa rake. Uye, kune vakawanda vedu, utariri, tinofanira kuzvipindurira.
This responsibility is a stewardship that's been committed to us by God. I don't care what it is. As I said a few moments ago, a housewife, then be a genuine housewife. That's right. If it's to be a farmer, be a genuine farmer.
Isu, mutoro webasa uyu, utariri, wakakumikizwa kwa tiri na Mwari, andina basa kutichi, so kutawara kwa ndai itangu wa shoma ya fura, mudzimai alipamba, Zvino chila mudzimai chaiye aripamba. Ndizvo chaizvo. Kana uri kuzova murimi, iva murimi wechokwadi.
Whatever it is that God has put you to do, you got a stewardship to that you've got to answer to God for because it takes all these things to do it.
Chero chingavei icho chawakaisirwa naMwari kuti uite. Une utariri pamusoro pazvo. Wauchapindurira pamusoro pavo kuna Mwari. Nokuti zvinotora zvinhu zvose izvi. Kujita.
Hezekiah was told to make ready and to get ready because that he had to meet his maker. Now Hezekiah was a king and a great man.
Hezekiah akaudzwa kuti agadzirise uye agadzirire nokuti akanga achizosangana nomusiki wake. Zvino Hezekiah akanga ari mambo uye munhu mukuru.
Do you notice his plea here? Lord, I beseech you to consider me. I've walked before you with a perfect heart. What a testimony that is to us today that it should be. A man that walks before God.
Macherechedza here chikumbiro chake pano. Ishe, ndinokumbira kuti mundirangarireo. Da, ndakafamba mberi kwenyu nemoyo wakanaka. Icha pupu chakadini kwa tiri nasi. Uye zvinofanira kudaro.
Even death was pronounced upon the man, and yet God changed his mind about him.
Amen.
Because Hezekiah wanted to do something, and God said he would give us the desires of our heart.
Kunyangwe rufu rwakataurwa kumurume uyu. Asi Mwari vakashandura pfungwa yavo pamusoro pake. Nokuti Hezekiah akanga ari kuda kuita chimwe chinhu. Uye Mwari vakati, ivo,
Hezekiah's time had come and he got a cancer on him or something other. And they call it a boil in that day, but we know boils don't regularly kill you. They just get well, but it's perhaps a cancer. And it opened up like a boil.
Zvino nguva yaHezekiah yakanga yasvika. Zvino akanga ane kenza paari. Kanawo zvimwe. Zvino vakariti mota. Muziva iroro. Asi tinoziva kuti mota. Ari wanzo kuuraya, panongopora, asi raive zvichida pamwe kenza, uye rakazaruka semota, zvino.
And God told Isaiah, said, go up there and tell him that he's going to die, and Hezekiah had something he wanted to do yet.
Zvino Mwari vakaudza Isaiah, ndokuti, enda kumusoro ikoko, unomutaurira kuti ari kuzofa, zvino Hezekiah, akanga aine zvimwe zvaakanga achiri kuda kuita.
Yet, when you plead anything to God, you got to be a reason for it. It's just like this scripture that is so often referred to. If you say to this mountain, be moved, and don't doubt, but believe that what you said will come to pass, you can have what you said.
Amen.
Now, that's altogether controlled on motive and objective. See?
Yes.
Or it won't happen.
Akanga aini, akanga aini, ukakumbira chero chinu kuna mwari, unofanira kunge uine chikonzero chacho. Zvakango fanana negwaro iri, ratino wanzotaura nezvaro. Kana ukati kugomo iri, ibva usingapokane, asi uchitenda kuti zvawataura zvichaitika, unowana zvawataura. Zvino zvose izvi, zvinotongwa nechinangwa nedonzo, munoona, kana kuti hazviitiki, maona.
So you just can't go out here. That's where many of us make many mistakes, is going out and saying, now I'll show you I got faith to do this. Now you're wrong to begin with. God don't give you gifts just to play with it.
Maona, aongoenda kunze kunoku. Ndipo apa vazhinji vedu tinokanganisa kakawanda. Kuenda kunze uko unoti, zvino ndichakuratidzai kuti ndine kutenda kwekuita zvakati. Zvino wakanganisa kubvira pokutanga. Mwari ango kupi zvipo kuti ugoita chokutamba nacho.
As I was saying a while ago, they don't show you visions just to play with. That's nothing to play with. That's sacred. Just use it in as the Lord will let you be a prisoner to him.
Sezvandanga ndichitaura munguva shoma yapfuura. Haakuratidze zviratidzo zvokungotamba nazvo. Hazvisi zvokutamba nazvo. Zvinoera. Ingo zvishandisa mu sokutenderwa kwaunoitwa naShe. Iva musungwa kwaari.
No matter how much you want to tell that guy is wrong and what this, that, or the other, you hold still to God says so.
Amen.
Then when God says so, then you can come with thus saith the Lord. Until that, just forget about it.
Hazvina basa kutiungana zvakadini kuudza munhu wacho kuti akakanganisa. Uye kuti zvakati, zvokuti, kana nezvokuti. Unoramba wakazvibata kusvikira Mwari ataura kudaro. Zvino kana Mwari ataura kudaro, zvadaro, unogona kuuya nezvanzi naJehovha. Zvisati zvadaro, kanganwa nezvazvo.
Amen.
The world today, just like Hezekiah was then, it's been warned. It's constantly being warned. The church is being warned. And now these things just don't happen by chance. They've all got something behind them.
Ni kanasi, yakafanane zvakanga zvakaita Hezekiah kareko, yakayambirwa, iri kungoramba ichiyambirwa. Kereke iri kuyambirwa. Uye zvino izvi hazvimboitiki nemasanga. Zvose zvine chimwe chinhu kuseri kwazvo.
Now, Hezekiah being sick, having this boil, it wasn't by chance. God sent Isaiah up there and told him to set his house in order now because he's going to die.
Zvino Hezekiah achirwara aine mota iri. Akanga asiri masanga. Mwari vakatuma Isaya kumusoro ikoko ndokumutaurira kuti aise imba yake muurongwa zvino nokuti akanga ari kuzofa.
Hezekiah wept and told God, I walk before the perfect heart and I pray you spare my life for a cause, a good cause, a cause of God. God told the prophets that go back and tell him.
Zvino Hezekiah akachema ndokutaurira Mwari, ndakafamba mberi kwenyu nemoyo wakarurama. Zvino ndinokukumbirai munditendere ndirarame nokuda kwechikonzero. Chikonzero chakanaka, chikonzero chaMwari. Mwari vakaudza muprofita ndokuti dzokera unomutaurira.
Now isn't that strange? Hezekiah was the greatest man in the land. Hezekiah was a king and a godly man. He was a real man. If he could plead that before God and God didn't rebuke him for it, I've walked before you with a perfect heart. Now that's a saying a whole lot.
Zvino azvishamise here izvi. Hezekiah ndiye akanga ari munhu mukurusa panyika. Maona, Hezekiah akanga ari mambo, uye munhu weumwari, akanga ari munhu chaiye. Kana akagona kukumbira zvakadaro pamberi paMwari, uye Mwari avana kumbomutsiura nokuda kwazvo. Ndakafamba pamberi penyu nemoyo wakarurama. Zvino uku kutaura zvakawanda. Maona.
And God never said, no, Hezekiah, you didn't do it, but he admitted he did do it. And he said, I'm going to spare your life a little longer, see. I'm going to give you a request. See, because he had been a just man. He had been a real servant to Christ.
Zino mwara wala kumboti. Kwete, Hezekiah una kuzita. Asivaka vuma kutakanga zita. Uye wakati, nicha wezira upenyu wako kweka nguwa. Maona, nicha kupa chikumbiro chako. Munoona, nukuti akanga ari munu wakarurama. Akanga ari muranda wa Kristo we maziro kwazo.
And then we feel that we have a right to ask something if our objective is right.
Amen.
And then our motive to it.
Uye zeti nozwa kuti, tine kodzero yekukumbira chimwe chino, kana donzo redu rakanaka. Uye zeti chinangwa chedu kwazviri.
Now, we see today that for the past many years, I'd say for the past 15 to more years, that constantly there's been a warning out across the nation.
Amen.
Repent or perish.
Zino tinoona nasi kuti kwemakore akawanda apfuura. Ndingati kwemakore gumi nemashanu apfuura. Nemamwezve makore akawanda. Kuti nguva dzose kwanga kuine yambiro munyika yose. Tendeukai kana kuti munopara.
You notice, I was talking today to the wife just early this morning. And early at breakfast, we were sitting at the table talking before I left.
Cherechedzai, ndanga ndiri kutaura kumudzimai wangu nasi, rungwana ngwana, uye nda kurumidza pakudya kwamangwanani. Tanga, takagara patafura, tichitaura, ndisati ndaenda.
I said, wife, she was talking about Billy Graham and about his wife, just how common and everything they tried to live. I said, that is a real servant. When he tries not...
Zinundati, mudzimai, angari kutaura nezva Billy Graham, nezva mudzimai wake, kuti vanongoedza kurarama sevanhuwo zvavo. Ndikati, uyo muranda wamwari wemazviro kwazvo, kana asingaedze.
When a man maybe makes 2 or 3 million a year out in his campaigns, but he doesn't receive it, his foundation takes it, placing it back into the work and the broadcast and so forth, and Billy gets about 25,000 a year.
Kana iye, murume pamwe, anowana mamiriyoni maviri, kana matatu pagore, uko mumisangano yake, asi haitambire, sangano rake ndiro rinoitora, nokuidzosera pabasa, pamwe nepfenyuro nezvimwe zvakadaro. Zvino Billy anowana kuda zviuru makumi maviri nemashanu pagore.
She said, how would he ever spend $25,000 a year? I said, he takes just what he has to have. That's all. He's got a home to pay for and everything. And went on. I said, I've got lots of respects for Billy Graham. I said, because he has a message, and that message is repentance.
Muzimai ndokuti, ko anoshandisa sezuru makumi maviri nezvishanu pagore. Ndikati, anotora iyo yanofanira kuve nayo, ndizvozvo. Ane imba inoda kubhadharirwa nezvimwe zvose. Ndaenderera mberi, zvino ndikati, ndine ruremekedzo rwakawanda kuna Billy Graham. Ndikati, nokuda kwekuti ane maridzo, uye maridzo iyi ndeye kutendeuka.
And I tell you, there's nobody that I know of in the lands today that God has used with that message like Billy Graham. Oh, he's got it down pat. He just stands there, and I mean, he calls them politicians and church members to repentance. But that's as far as he goes.
Uyezve, ndino kutaurirai, hapana munhu wandinoziva ari munyika nasi, uyo akashandiswa naMwari nemaridzo iyi saBilly Graham. Oh, anonyatsoiunza. Uye anongomira apo zvino, ndinoreva kuti anodana vezvematongerwo enyika nenhengo dzemachechi kuti vatendeuke. Asi ndipo pega paanosvika.
And here comes Brother Oral Roberts, another great servant of the Lord. And there's nobody that comes out there and compare with Oral Roberts.
Zvino hepano hepano uya hama Oral Roberts, mumwe muranda mukuru washe. Uye hapana munhu anouya kunze uko waungaenzanise na Oral Roberts.
That bulldog grip of if just casting out evil spirits and calling the name of the Lord and little sensations and so forth about divine healing. That's exactly right.
Kubata kuya kwakasimbarara kwekungo kwekungo zinga mweya kaipa. Nukutana pasitarashe ne manyawe maduku. Ne zvimwe zvakadaro zvekupodza kwa Mwari. Ndizvo zvochaizvo.
There is a messenger to the Pentecost. There is a messenger to the church denominational world, see? And the coal world. And then look around at our own little humble ministry. Standing Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, you see.
Pane mutumwa kupendekosti. Pane mutumwa kukereke sangano renyika munoona. Nenyika yakatonora. Uye zvino. Tarirai kushimiro yedu duku yakaninipa. Yakamira. Jesu Kristo. Mumwe chete. Zuro nasi nokusingaperi. Munoona.
What's that doing? Calling that bride group, you see. It calls from both those groups. It's taking a wheel out of the wheel. You see what I mean?
Ziri kuitei kudana boka riare mwenga. Munoona. Maona. Munoona. Inodana kubva kumapoka maviri aya. Iri kutora viri kubva muviri. Munoona zvandiri kureva.
And then God confirms that message that Billy Graham preaches. God heals the sick by Oral Roberts' prayers. And God produces the things that Jesus proves that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And it's calling those things. It's messages of the hour.
Uyezve Mwari vanosimbisa iyo mharidzo inoparidzwa na Billy Graham. Mwari vanopodza varwere neminamato ya Oral Roberts. Uye Mwari vanoita zvinhu izvo Jesu kuratidza kuti Jesu Kristu mumwe chete zuro nasi nokusingaperi. Uye iri kudana zvinhu zviya zvaka imharidzo dzenguva.
And each one of those messages is calling repent or perish. That's right. Repent or perish. There's no hopes. It's all gone. World's warned of his coming. Each one of the messages speaks and warns of the coming of the Lord Jesus. Both to the church denomination.
Uye imwe neimwe yemharidzo idzi. Iri kudanidzira. Tendeukai. Kana kuti moparara. Ndizvozvo chaizvo. Tendeukai. Kana kuti moparara. Hapachina tariro. Zvose zvaparara. Nyika yayambirwa nezvekuuya kwake. Imwe neimwe yemharidzo idzi. Inotaura pamwe nokuyambira nezvekuuya kwashe. Jesu. Kune vose.
Remember, God's always in threes. Like Father, Son, and Holy Ghost, and justification, and sanctification, baptism, the Holy Ghost, so forth. He's in threes.
Rangarirai, Mwari vanogarangwa dzose muutatu, sababa, manakomana, nemweya muchene, uye kuramiswa, nekubaba, nekucheneswa, rubabatizo rumweya muchene, nezvimwe zvakadaro, ari muutatu.
Now, God is that message of repentance to the church nominal. God's in that message of divine healing to the church Pentecostal. God's in the message to the bride.
Zvino Mwari, ndivo mharidzo iya yekutendeuka kukereke yeurongwa. Mwari, vari mumharidzo yekupodzwa naMwari kukereke yePentecosti. Mwari, vari mumharidzo kumwenga. Maona.
So we find out that all of them calling one to this, this to that, and that to that. God calling the church out of the world. The calling the church in, the denominational church into Pentecost. And calling the bride out of Pentecost.
Saka tinoona kuti dzose dziri kudanira mumwe kune izvi. Uyu kune izvo. Uye uyu kune izvo. Mwari vachidana kereke kubva munyika. Uyo kudana kereke iri mukereke sangano kupinda muPentecosti. Nokudana mwenga kubva muPentecosti. Maona.
Like Luther, Wesley, and now. See, it's just all perfectly typed up. And there's no mistake about it. I've hit all around the ends of it and sides of it, inside and outside of it, and showed it by the scripture and the chronology of it till we know that it's absolutely the truth.
Saluda, Wesley, na iyezvino, munoona. Zvakanyatsofananidzwa uye hapana kukanganisa pazviri. Ndakarova mikombere yazvo yose nemativi azvo nemukati nekunze kwazvo nokuzviratidza negwaro mafambiro azvo munguva kusvikira taona kuti ichokwadi zvemazviri kwazvo. Maona.
There's no mistake Sunday, I hope that God sinks it so deep Amen. That you'll never be able to get away from it.
Apana kukanganisa. Sondo, dinetario yokuti, mare vachazo nyudza zvakadzika, zvokuti hamuzo kwanisi kubva pazviri. Maona.
Now, God giving warning, prepare for a judgment. The atomic bombs are in the hangars. Everything's setting ready. And God, before He can let this thing happen, He makes a call down through like He did in Sodom. Come out of it. Get ready. There's something going to happen.
Zino, mare vachipayambiro, gadzirirai kutongwa. Mabambo e atomic arimo manochengeterwa. Zvinhu zvose zvamira zvakagadzirira. Uye Mwari asati arega chinhu ichi chichiitika. Anodanidzira zvichidzika nekwese sezvakaita muSodoma. Budai kunze kwayo. Gadzirirai pane zviri kuzoitika.
Like in the days of Noah, before God sent the waters to destroy the world, in the great antediluvian world that had come off into sin, as Jesus clearly said, that it was a day just like this. As it was in the days of Noah, so shall it be at the coming of the Son of Man.
Se mumazuva a Noah, mwari vasati vatumira mvura kuzoparadza nyika munyika huru, yokuparadzwa nemvura, iyo yakanga yawira muchivi, sezvo Jesu akataura zviri pachena, kuti raiva zuva rakafanana nerino. Sezvo zvaiva mumazuva a Noah, ndizvo zvichave pakuuya kwemwanakomana wemunhu.
How that the women on the rampage and marrying and giving in marriage and the great scientific achievements and the smart educated going into the intellectual sides and the little humble flock setting off to one side waiting the pending judgment and the escape.
Uye kuti madzimai akanga ongoita zvese zvese ne kuroorana nokutorana mumuchato ne budiriro huru dzescience uye vakangwara vakadzidza vave kutora divi ravananyanjere zvino oka duku rakaninipa rakagara kune rimwe divi rakamirira kutongwa kuri kuuya nekupukunyuka.
And before God set that judgment, He set a prophet.
Amen.
Just like He did to Hezekiah, He said, get ready, for the judgments are ready to fall.
Zvino Mwari vasati vatumira kutonga uku vakatumira profita. Sezvavakaita kuna Ezekia, vakati, gadzirira, nokuti kutongwa kwave kusvika.
And He made the people ready for the time. Noah made the people ready, and it was a call of mercy before judgment.
Zvino akaita kuti vanhu vagadzirire nguva iyi. Noah akaita kuti vanhu vagadzirire. Uye kwaiva kudana kwetsitsi kutongwa kusati kwasvika.
Nineveh was made to know before their time. God looked down to Nineveh and He said, I'm just sick and tired of these things.
Nineveh yakaziviswa nguva yayo isati yasvika. Mwari vakatarisa pasi kuNineveh. Zvino ivo ndokuti ndaneta nezvinhu izvi.
I understand that at that great heathen Gentile world, their city, as it was in them days, they judged them by city and house, by nations. Now, after the population has spread the way it has.
Ndi, ndinonzwisa kuti iro, kunyangwe iyo nyika huru, yeva Edeni, nemarudzi asiri Israel, gutaravo, se zvazvaiva mumazuva iwayo, vaiva tonga se guta, iye zvino nenyika, zvino mushure mekunge, vanhu vapararira sezvavaiita.
He said, that great city is give over altogether to sin. And God, before He would send judgment, He sent a warning message. Come out of it, get right. Watch, the prophet never said nothing, but to get said within 40 days, this city will be destroyed.
Vakati, guta guru irira zvipira zvachose kuchivi. Zvino Mwari vasati vatumira kutongwa, vakatumira shoko rokuyambira. Budai kubva mariri. Itai zvakanaka. Tarirai muprofita. Hapana chaakataura. Asi kutora. Ndokuti. Mumazuva makumi mana. Guta rino richaparadzwa.
And oh, how sometimes it's hard to do such things as that, to tell people. If the prophet don't watch, he'll get in trouble because he'll kind of go off to one side, try and make it easier, compromise a little bit here and a little bit there.
Uye, oh, kuti zvakaoma sei pane dzimwe nguva, kuita zvinhu zvakadaro, kuudza vanhu. Kana muprofit akasangwarira, anopinda mudambudziko, nokuti anozoita sokutsauka kune rimwe divi, achiedza kuti zvireruke, kana kurerutsa zvishoma, pano nezvishoma apo.
But the real prophet's got the order from God, should never compromise nothing. He should absolutely lay it right on the line.
Asi muprofita wechokwadi, ane rairo inobva kuna Mwari, afanire kuwana chanorerutsa, anofanira kunyatsozvitaura sezvazviri.
That's the reason he used the spirit of Elijah so much. See, because that spirit always carried out his orders, you see. It brought his orders just exactly what it was, and always a come back to the Word. Always a bring him back to the Word.
Ndicho chikonzero vakashandisa mweya waEria kakawanda. Munoona, nokuda kwekuti mweya uyu nguva dzose waiita zvavanenge vaurayira. Muri kuona, munoona, waiita sokurayira kwavo nemazvo sezvazvaiva. Uye nguva dzose, dzokai kushoko. Maona, nguva dzose, unova dzosa kushoko.
Now we find Nineveh in sin, and the prophet was hesitant because it was a Gentile world. See, it's a Gentile nation, a Gentile people, not his own, it wasn't Hebrews, they were Gentiles.
Zvino tinoona, Nineveh, iri muchivi, zvino muprofita, waizengurira nokuda kwekuti, yakanga iri nyika yevahedheni. Maona, yaiva nyika yevahedheni, vanhu vavahedheni, kwete vokwake, vakanga vasiri vaHebheru, vakanga vari vahedheni.
The great ship commercial sea port at Nineveh was, great fishing industrial there, the people fished and...
Ngarava huru, Nineveh raiva guta guru, ripama hombe kombe enyanza, reze kutenga no kutenge serana, kwaiva ikoko, nebasa guru reze hove, vanhu vairaura, uye.
And they must have a great sinful country there, plenty of money, and where money is plentiful, and people are, in the popular opinion of the day, sin always sets in, and violence.
Uye vai, vaiva, vai fana kunge vaiva nenyika huru yaka zarane zivi, mari yaiva yaka wanda, zvino pane mari yaka wanda. Vanhu vari mune zvinofarirwa zvezuva iroro, chivi nguva dzose chinopinda pamwe nekurwisana.
God was tired of it. So he had a prophet in the land. So he said to his prophet, go down there to Nineveh and cry out and say within 40 days the city is going to be destroyed.
Mwari vakanga vaneta nazvo. Saka vakanga vaine muprofita munyika. Saka vakati kumuprofita wavo, dzika zasi ikoko kuNinivha. Ugo dani dzira, zvino uchiti, mukati memazuva makumi mana, guta riri kuzoparadzwa.
Now, Jonah thought, now, you know, I might get in a little trouble, so he wanted to be more sure, so he thought he'd take a little vacation and go down to Tarshish.
Zvino Jonah akafunga zvino, munoziva, ndinogona kupinda mune kadambudziko. Nokudaro aida kunyatsova nechokwadi chiri nani. Saka akafunga kuti, angangotora kazororo kaduku zvino oenda zasi kuTashishi.
And we found out that there's just 40 days left. See? So the message is urgent. The time is at hand. Don't play around with other things and get a Bachelor of Art degree and find out something. The hour is at hand.
Zvino tinozoona kuti pakanga pangosara mazuva makumi mana. Maona? Saka shoko ndere chimbi chimbi. Nguva yave kukwana. Usatamba nezvimwe zvinhu. Owana degree re Bachelor of Art. Owana zvimwe zvinhu. Nguva yave kukwana.
So what's the matter of people today? We're trying to build up big schools and have big things like that when mercy. Why, if we preach the coming of the Lord, what do we need with schools? We need repentance towards God.
Amen.
Ndiro dambudziko rine vanhu nhasi. Tirikuedza kuvaka zvikoro zvikuru, tovane zvinhu zvikuru saizvozvo, apo tsitsi zvangwini. Kana tikaparidza kuya kwashi, ko zvikoro tinozvida zvei, tinoda kutendeuka kuna Mwari. Maona?
Like Hudson Taylor said to the young missionary, he said, a young Chinese boy come to him and said, Mr. Taylor, said, the Lord Jesus has filled me with His Spirit. Said, I'm so happy. Said, shall I take 10 years now and get my degrees and so forth?
Says, akataura Hudson Taylor, kumu missionary wechidiki, akati, kana kuti, mumwe mukomana muduku muChina, akauya kwari, akati, va Taylor, ndokuti, ishe Jesu vandizadza nemweya wavo, ndokuti, ndiri kufara zvikuru akati ndingatore makore gumi here zvino ndowana madegree angu nezvimwe zvakadaro.
He said, son, don't wait for degrees. If the candle's lit, go tell it.
Amen.
Go tell it. Don't wait for degrees. No, you'll be half burnt out before you get on with your degrees. That's when it's lit. If you don't know nothing else, just tell how I got lit.
Akati mwanakomana, usamirire madegree. Kana kendru yabatira, enda unozvitaura. Enda unozvitaura. Usamirire madegree. Kwete, uchange wabvira kusvika pakati usati wapedza madegree ako. Regai, kana yabatidzwa, kana pasina zvimwe zvaunoziva, ingotaura mabatidzirwo ayakaitwa.
Just don't try to take somebody else's place or something place where you know. Just tell what you know to be the truth.
Amen.
This is the way it come on me, and this is how I feel about it. That's, if you don't know no more than that, say that.
Amen.
Let's go. The message is urgent. The time is at hand.
Uye chimbo, chimbo rega kweza kutora njimbo ye mume munu. Kana imwe njimbo. Kana wazwe zira, chimbo taura zaono zira kuti icho kwadi. Indiyo nzira, ya zakao ya pandiri. Uye ayandiyo manzigiro andakaita pamusoro pazvo. Ndizvo, kana usingazive zvinodarika izvozvo, taura izvozvo. Handei, shoko ndere chimbi chimbi, nguva yave kukwana.
And what if Isaiah had said, well now, wait and see how it gets along with that boil first, you see. See, see God told him, go up there and tell him right now.
Amen.
Zvino, kuda Isaiah kati, saka zvino, ndichamirira ndigoona kuti achagara sei nemota iri kutanga munoona. Kuona kuti sei, kuona kuti sei iro, munoona. Mwari vakamutaurira, enda kumusoro ikoko, unomuudza, iye zvino, maona.
And he told Jonah to go. Oh my, and when he got out there in that ocean and that deep sea and the ship got stalled in a storm and they'd hoist up the sails and turn around, they wondered what the world was the matter out there.
Uye akaudza Jona kuti aende, oo zvangu ini. Zvino paakapinda munyanza iya nemugungwa raive rakadzika, zvino ngarava yakatadza kufamba mudutu. Zvino vakanga vasimudza jira rinoifambisa, zvino ndokutenderera, ichitenderera, vakatanga kunetseka kuti chii dambudziko raive ipo ipapo.
But they couldn't make out, looked like the thing getting waterlogged. And every man calling on his God, and first thing you know, Jonah was on his vacation, so he thought he might as well sleep. He must have went out in the bulkhead of the ship and laying up there with his feet propped up, asleep.
Asi vakatadza kuzviziva, zvakanga zvavakuita sokunge yakanga yave kuzara nemvura. Zvino munhu wese akanga ari kudana pana Mwari wake. Zvino chinhu chokutanga munoziva, Jonah akanga ari pazororo rake, saka akafunga hake kuti ambokotsira hake. Zvino anofanira kunge akadzika pasi mukamuri yezasi yengarava. Zvino ndokurarapo makumbo ake akarembedzwa mudenga akakotsira.
And he said, wake, old slugger, and call upon your God. And Jonah knew what was wrong. So does every man know. What's wrong today?
Zvino akati, muka, o iwe nyanungo, uye udane pana Mwari wako. Zvino Jona akaziva paiva nedambudziko. ndizo zvinoita munhu wese anoziva pane dambudziko nhasi. Maona.
And he said, it's all my fault. Take me and bind my hands and throw me out in the sea and then this trouble will let up.
Zvino akati, imhosva yangu. Nditorei musunge maoko angu. Mugondikandira mugungwa. Zvino dambudziko iri rinobva rapera.
And they were kind of a gentleman-like bunch of fellows, and they didn't want to do that, but they found out he was a prophet and knew what he was talking about.
Zvino vakanga vakaitawo seboka revarume vane hunhu kwavo, uye vakanga vasingadi kuzviita. Asi vakazoona kuti aiva muprofita, uye aiziva zvaakanga ari kutaura.
He said, I thought I'd take my vacation first, but the Lord don't want me to take this vacation. I got to get down there. I got a job to do. I thought I'd rest up a little bit before I went, but I got to go. The message is urgent. I got to get there.
Akati, ndakafunga kuti ndimbotora zororo rangu kutanga. Asi, ishe havasi kuda kuti nditore zororo iri. Ndinofanira kuenda zasi ikoko, ndine basa rokuita. Ndakafunga kuti ndimbozorora zvishoma ndisati ndaenda. Asi ndinofanira kuchienda. Shoko racho ndere chimbi chimbi. Ndinofanira kusvika ikoko.
I'd imagine when that certain prepared fish got Jonah down in his stomach, he'd done a about face and throwed water all over the country and took out for Nineveh as hard as he could go. God was taking that message over there. And that certain prepared fish.
Ndinofungidzira apo hove iye yakanga yakagadzirwa. Yakamedza Jonah zasi kudumburayo. Yakatendeuka ndokukandira mvura kwese kwese panyika. Ndokumhanya yakananga kuNinivha. Nokukwanisa kwayo kwese. Mwari vakanga vari kuendesa shoko riya ikoko riri muhove iya yakagadzirwa.
And he took out for Nineveh just as hard as he could go. Because he had the messenger aboard and he had to get him over there. He took the wrong ship, but God had provided a ship for him.
Zvino yakamhanyira kuNinivha nokukwanisa kwayo kwese, nokuti yakanga ine mutumwa yakatakura, zvino yaifanira kumusvitsa ikoko, akatora chikepe chisiri icho, asi Mwari vakanga vaine ngarava yake.
So, you know, God's able to do great things if we just listen and see. He'll make ways where there is no way. He is the way, see. And when the message is absolutely urgent, as it is today, God provides a way.
Saka munoziva, Mwari vanokwanisa kuita zvinhu zvikuru kana tikangoteerera kwavari. Maona, vanogadzira nzira pasina nzira. Iye ndiye nzira. Maona, zvino kana shoko riri rechimbi-chimbi zvemazviro kwazvo, sezvariri nhasi, Mwari vanopa nzira.
We notice again when Amos, I preached on this fellow Amos. If you'd like to read the story sometime, it's great. Read the story of Amos, first chapter of Amos. He's another type of the warnings before judgment strikes sin.
Tinocherechedza zvakare apo Amosi. Ndakaparidza nezvemuchinda muduku uyu. Amosi. Kana uchida kuzoverenga nyaya yacho pane imwe nguva. Yakakura. Verenga nyaya yaAmosi. Chitsauko chokutanga chaAmosi. Ndiye mumwe mufananidzo weya yambiro kutongwa kusati kwarova chivi.
Now, the city that he was going to warn against over there was a bunch of Jews that he all got kind of off of the beaten line and become a great tourist center.
Zvino guta rakanga ari kuzoyambira ikoko rakanga riri boka remajudha vakanga vose vabva mugwara. Zvino ndokuva nzvimbo huru yevashanyi uye.
And I imagine as I give the illustration that morning speaking on him, that when his bald head come up over the top of the hill and his little eyes narrowed as he looked down and seen the sin of that great nation and people, his white beard as he fingered it like that, my, what a thing.
Uye ndinofungidzira. Sokupa kwandakaita mufananidzo wacho, mangwanani aya. Ndichitaura nezvake kuti apo musoro wake waiva nemhanza. Pawakasvika pamusoro pechikomo, zvino meso ake akatsinzinyira. Paakatarisa pasi ndokuona chivi chenyika huru iyi nevanhu. Ndebvu dzake chena achidzipuruzira neminwe sezvizvi. Zvangu ini, chaiva chinhu chakadini.
But nobody knows where he come from Nobody knows those prophets. They just rise up from somewhere and go the same way. But he went into the city with, "Thus saith the Lord, repent or perish, or God will destroy this nation. He'll wipe this place off of the earth."
Asi apana anoziva kwakabva, apana anoziva vaprofita ava, vanongonyuka, vachibva pane imwe nzvimbo, vodzokera nenzira imwe cheteyo. Asi akapinda muguta, aine zvanzira Jehovha, tendeukai kana kuti munoparara, nokuti Mwari vachaparadza nyika ino, vachatsvaira nzvimbo ino kubva panyika.
You made an agreement with your enemy. And you're at peace, you think, with your enemy, but all the time the Assyrians are building up out there. You can't walk two together unless you be agreed, that's all.
Makaita wirirano nemuvengi wenyu. Zvino muri murugare, munofunga nemuvengi wenyu. Asi, nguva dzose, vaAsiria vari kuvaka kunze uko. Hamukwanise kufamba vaviri pamwe chete, kunze kwekunge muchiwirirana.
So God wants us to separate ourselves. He wants us to come out from the world. Not try to live with the world and God too. Not try to fashion after the world and after God. You have to live for one or the other. You have to believe one or the other.
Saka akati, uye Mwari vanoda kuti tizvipatsanure. Vanoda kuti isu tibude kubva munyika. Kwete kuedza kugara nenyika naMwari zvakare. Kwete kuedza kuzvifananidza nenyika naMwari. Unofanira kuraramira mumwe kana mumwe wacho. Unofanira kutenda mumwe kana mumwe wacho.
Now, we find out that this Amos, he certainly predicted a judgment upon this people except they repented and mine. So well does it fit our day.
Uye zvino tinoona kuti Amos uyu akafanotaura kutongwa pamusoro pevanhu ava kunze kwekunge vatendeuka. Uye zvangu ini zvinonyatsoenderana nezuva redu.
I think this great city, as looking back to this again, the great city down there, how that is all give over and a great an economy they had of everything prosperous, and they thought they were just exactly in the will of the Lord because they were prospering.
Ndinofunga guta guru iri pakutarisa neumu zvakare, guta guru zasi uko, kuti rakanga rose razvipira neupfumi hukuru wavaive nawo wezvinhu zvose vakabudirira. Zvino vakafunga kuti vaive chaimo mukuda kwashe, nokuda kwekuti vainge vari kubudirira.
But they found out that God is not always the author of prosperity. No, God sometimes, when prosperity strikes, the church usually gets away from him.
Asi vakazoona kuti Mwari handivo nguva dzose muvambi webudiriro. Kwete, Mwari dzimwe nguva kana church yabudirira inobva pavari.
No, God spoke of Israel one time, said, "I found you bloody in the field, and I washed you up and brought you in to be his own child, and then when you got big and a beautiful young woman, you played the part of a whore," he said. You just give yourself to every passerby.
Munoziva, Mwari vakataura pamusoro peIsraeri pane imwe nguva, ndokuti ndakakuwana uzere ropa mumunda. Zvino ndikakushamba ndokukuunza mukati kuti uve mwana wake pachake. Zvino pawakakura, uri mudzimai muduku akarurama pachiso, wakaita ufeve. Vakati, waingozvipira kune wese ainge achipfuura. Maona.
See, but when you were poor and needy, when you had need, you served me. But when I blessed you and gave you plenty, then you went away from me. And it's just about proved that way.
Asi pawakanga uri murombo, uchishayiwa, pa waiva nechishuwo, wakandishumira. Asi pandakakuropafadza nokukupa zvakawanda, zvino wakabva pandiri. Zvino zvinoratidzika sokunge zvakadaro.
Oh my. Now we find out that this prophet really struck down on that nation, this Amos. He's just a plowboy. But we find out that when he did, struck down and told them what it would be, and told them if they didn't get right with God, that the enemy that they had taken in partnership would be the very one that destroyed them.
Oh, zvanguini. Zvino tinoona kuti muprofita uyu akanyatsorova nyika iyi. Amos uyu aingova murimi. Atinoona kuti paakazviita akarovedzera ndokuvaudza zvazvaizova. Ndokuvaudza kuti kana vakasagadzirisana naMwari, muvengi uya wavakanga vabatana naye achazova iye wacho achavaparadza.
Now we find out that our proud America is not going to escape the wrath of God. As I spoke one day since I've been here, I'm sure it was here, that everything at the end.
Zvino tinoona kuti America yedu inozvikudza haisi kuzopunyuka hasha dzaMwari. Sezva ndakambotaura rimwe zuva pandaive pano, ndine chokwadi kuti ndipano kuti zvose zvave kumagumo.
You know, I can't see nothing to build to. You can't build a politics. It's gone. You can't build social life because it's so demoralized. There's nothing that you can build to there. And you can't put no hopes in nothing.
Munoziva, hapana chandinoona chokuvakira pachiri. Haukwanisi kuvakira pane zvematongerwo enyika. Zvaparara. Haukwanisi kuvakira paupenyu hwemagariro evanhu. Nokuti hauchisina hunhu. Hapachisina chinhu chaunogona kuvakira pachiri. Uye hapana chinhu chaunogona kuisa tariro yako pachiri.
How about the church? Well, you can't do nothing with the church. It's so formerly gone, there's nothing left. They've done sold out their birthrights for a mess of pottage and they're just waiting judgment.
Ko church, ameno, hapana chaunogona kuita nechurch. Yava muhurongwa, uye yaparara, hapana chasara. Vakazotengesa udangwe hwavo nepoto yenyemba. Zvino vangomirira kutongwa.
The Holy Spirit has crossed this nation, Amen. Showing His signs and wonders. They continually spurn His grace.
Mweya mutsvene wapoterera munyika ino, uchiratidza mashura nezviratidzo zvavo. Zvino vanoenda mberi nokuramba nyasha dzake.
He vindicates Himself and proves by His great vindication that He's a Word of God manifested in this day. And they still turn it down. There's nothing left now. You just can't always do that to God, see?
Iye anozvisimbisa, uye nokuratidza, nokusimbisa kwake kukuru, kuti ndiye shoko raMwari rakaratidzwa muzuva rino. Uye nazvino vachiri kuriramba. Maona, hapana chasara zvino, haukwanisi kuramba uchingoita zvakadaro kuna Mwari. Maona.
All right, we find out. The first he sends his prophets with warning. He doesn't change his way, his method of doing things. He does not always strike when he warns.
Zvakanaka, tinoona kutanga, vanotumira vaprofita vavo, vaine yambiro. Havashandure nzira yavo, maitiro avo ezvinhu. Havarangi nguva dzose pavanoyambira.
I want you to watch this quotation. God gives a warning, but He don't always strike the same time He warns. Did you notice that?
Amen.
Ndinoda kuti mutarise chitaurwa ichi. Mwari vanopa yambiro, asi avarange nguva dzose panguva imwe chete iyo yavanopa yambiro. Makazvicherechedza here?
And then when He doesn't strike, when He sends a warning, then the prophet is mocked. You didn't have it. You told a lie. You wasn't right.
Uye zvino, vakasarova pavanenge vatumira yambiro. Zvino muprofita anonyombwa. Wanga usinaro, wareva nhema, wanga usiri mugwara.
Now the same thing might have been said to Isaiah. What do you think that man thought when he went up there and prophesied the king was going to die and then come back down and said, no, he's going to live.
Zvino zvimwe chete zvinogona kunge zvakataurwa kuna Isaiah. Munofunga kuti murume uyu akafunge paakaenda kumusoro ikoko ndokuprofita kuti mambo akanga ari kuzofa. Zvino odzodzoka oti kwete acharama.
What about Jonah going through the street saying, oh, this city is going to be destroyed within so many days, 40 days, and then God didn't do it.
Ko kuzoti Jonah achimhanya nemudzinzira achiti, Oh, gutarino riri kuzoparadzwa mazuva akati, mazuva makumi mana. Zvino zvadaro, Mwari havana kuzviita.
You have to watch. God don't always strikes when he warns. But here's one thing. Then the prophet is mocked. But if he is a vindicated prophet with the word of the Lord, see, signs of God vindicated as God said the prophet would be vindicated, which these men were, see.
Munoona, munofanira kutarisa, Mwari havawanzorovi pavanoyambira. Asiwa, pane chinhu chimwe chete, zvino muprofita anonyombwa. Asi kana ari muprofita akasimbiswa, ane shoko rache, munoona, zviratidzo zvaMwari zvakasimbiswa. Sezvo Mwari vakati muprofita anenge akasimbiswa, zvaive zvakaitwa varume ava, munoona.
His word is not his, but it's God's, and it will come to pass. It's got to come to pass if it's God's word. Only one thing can stop it. That's a quick repentance.
Shoko rake andirake. Asi ndimwari. Zvino rinozoitika. Rinofanira kuitika. Kana riri shoko ramwari. Pane chinhu chimwe chete chinogona kurimisa. Kutendeuka nokukasika.
Notice, Amos, he lived to see his prophecy. But when Amos spoke of that city, how it was going to happen, how God was going to cause the Syrians to come in and take them over and so forth, like that, and how their own corruption would eat them up.
Cherechedzai, Amos a akarana makusvika pakuona chiprofita chake. Asi Amos, paakataura pamusoro peguta iri, kuti zvaizoitika sei, kuti Mwari vaizoita kuti vaAsiria vaizouyamo vovatora nezvimwe zvakadaro, uye kuti huori hwavo hwaizovadya.
Well, I believe if it's right now, I'm looking down here upon the scripture, and if I got this counted right, it's around about 50 years after Amos prophesied.
Sei, ndinotenda kana ari izvino, ndakatarisa pasi pano pagwaro, uye kana tichinge ndariverenga, zvakanaka. Zvakaitika kuda makore makumi mashanu, mushure mekunge Amos aprofit.
And now what do you think? A whole generation passed before Amos's prophecy come to pass. But if you'll read over here, it tells you, and it happened just exactly word by word what he said.
Uye zvino, munofungei, chizvarwa chizere chakapfuura, chiprofita chaAmos chisati chazadzikiswa. Asi kana mukaverenga pano apa, pano kuudzai, uye zvakanyatsoitika nemazvo, shoko rimwe nerimwe rezvaakataura. Maona.
John saw the book of Revelations. It never happened in his day. But we see it coming to pass just exactly.
Johane akaona bhuku rezvakazarurwa. Harina kuitika muzuva rake. Asi tiri kuriona riri kuzadzikiswa nemazvo. Maona.
Daniel prophesied of the day, of his day, and all down through. He never lived to see it. He said, go your way, Daniel. Shut up the book and close the book. You'll sleep in your lap, but at that day you'll stand. See?
Danieri, akaprofita zveiro zuva, zvezuva rake, zvichidzika kwese, haana kurarama kusvika azviona. Akati, enda hako, Danieri, zarira buku, uye figa buku, uye uchavata mumugove wako, asi pazuva iroro, uchamira. Maona.
Now, see, not always God strikes as soon as he prophesies. Amos' prophecy, as I said, was 50 years later it come to pass, but it did come to pass.
Zvino munoona, ma, augare nguva dzose, Mwari, kurova pacho, pavanoprofita. Chiprofita chaAmos, sezvandareva, aiva makore makumi mashanu akatevera, chakazaitika. Asi chakaitika.
The prophet is a real genuine prophet is a special a person. Not a special be any different from anybody else, but he's got a special job. Amen. See? In having a special commission, he's got to be special, a little out of the way from the others in order to do that.
Uyezve muprofita mu weBhaibheri, muprofita wechokwadi chaiye, munhu akatsaurwa. Kwete akatsaurwa zvokusiana nemunhuwo zvake. Asi ane basa rakatsaurwa. Maona, uye aine kutumwa kwakatsaurwa. Anofanira kuve akatsaurwa, akati siyanei zvishoma nevamwe kuitira kuti agodaro.
It's just like God likes his prophets to be an eagle. Now, an eagle is a special bird. He's just a bird, but he's a special bird. And he can fly higher than other birds. He can see farther than other birds.
Zvakafanana naMwari, vakafananidza vaprofita vavo kuti vave chapungu. Zvino chapungu ishiri yakatsaurwa. Chinongori shiri, asi ishiri yakatsaurwa. Uye chinogona kubururuka kuenda mudenga kudarika dzimwe shiri dzose. Chinogona kuona zviri kure kudarika dzimwe shiri dzose.
And now in order to go higher, he's got to be built so he can go higher. And what good would it do him to go up there unless he could see what he was doing after he got up there, see? So he has to be a special built bird, see?
Uye, zvino kuti chiende mudenga zvakadarika dzose, chinofanira kugadzirwa zvokuti chigogona kuenda mudenga. Zvino zvingachibatsirei kuti chikwire kumusoro ikoko, kunze kwekunge chichiona zvachiri kuita. Muchirembo kunge chasvika kumusoro ikoko. Maona, nokudaro, chinofanira kunge chiri shiri yakagadzirwa zvakatsaurwa. Maona.
He's kind of in the hawk family, he's a ripper with the bill, and he eats many of them are scavengers, there's about 40 different kinds of eagles.
Chakada kuva mumhuri yerukodzi, chino varura nemuromo, uye chinodya zvizhinji zvacho zvinotsvaga zvakafa kare. Pane kuda mhando makumi mana dzakasiyana dzezvapungu.
But you see, in the church, there is a pastor, and that pastor is a special person. He's built to where he can put up with the fussings of the people. He's a burden bearer. He's the ox of the team.
Asi munoona, muchechi, mune mufundisi. Zvino mufundisi uyu, murume akatsaurwa. Akagadzirwa zvokuti anokwanisa kumira zvakadaro vanhu pavanenge vachinetsana. Iye ndiye mutakuri wemutoro. Ndiye nzombe yeboka.
He's a man that can sit down when somebody's got something against somebody else and sit down with them two families and take neither side and reason it out and bring it right back into sweetness. He's a pastor. He knows how to take care of things.
Iye ndiye munhu anokwanisa kugara pasi kana avo kana mumwe munhu aine chaakanganisirana nemumwe munhu. Zvino anogara pasi nemhuri mbiri idzi asingatore divi. Zvino vokurukurirana ozvidzosera kusvika zvave kutapira. Maona, iye mufundisi anoziva kugadzirisa zvinhu.
The evangelist is a special man. He's a man that's burning like a fireball. He runs into a city and preaches his message and gets out of there somewhere else. See? He's a special man.
Muvhangeri, murume akatsaurwa. Ndiye munhu anopisa sebhora remoto. Anomhanyira muguta. Oparidza maridzo yake. Zvino obva abuda. Oendawo kumwe. Munoona? Murume akatsaurwa.
The teacher is a special man. He sits back under the anointing of the Spirit and is able to take the words and put them together by the Holy Spirit. That the pastor evangelist, either one could not compare with him.
Mudzidzisi, murume akatsaurwa. Anogara pasi pechizoro chemweya, uye anokwanisa kutora mashoko, oaisa pamwe chete, kubudikidza nemweya mutsvene. Izvo mufundisi kana muvhangeri upi wavo, haangaenzaniswe naye.
And then we find out the apostle is a special man. He's a set in order. He's a man that's sent from God to set the things in order.
Uyezve, tinoona kuti muapostori, murume akatsaurwa, murume ano gadza muhurongwa. Ndiye munhu akatumwa kubva kuna Mwari kusiko gadza zvinhu muhurongwa.
The prophet is a special man. A prophet is a man of whom the word of the Lord comes to because the prophet is so designed life that his subconscious and his first conscious is so close together that he doesn't go to sleep to dream his dream. He sees it when he's wide awake.
Muprofita, murume akatsaurwa. Muprofita, ndiye murume kunouya shoko raMwari. Nokuti muprofita, akagadzirwa upenyu, kuti hana yake yemukati ne ana yake kutanga zviri pedyosa zvokuti haakodzire kuti arote chiroto chake anochiona akanyatsosvinura.
Now that's something God has to do. See, he sees what's going. A prophet foresees way off. See, the things that is coming. He sees the cup of God's wrath full before it is filled.
Maona, zvino chimwe chinhu chinofanira kuitwa naMwari. Munoona, anoona zviri kuitika. Muprofita anofaonoona zvichiri kure. Ona zvinhu zviri kuuya. Anoona mukombe wehasha dzaMwari wakazara ipapo usati wazara. Maona.
He can say, thus saith the Lord. God will destroy this city except you repent. Why? He's an eagle. He rides way in yonder. See?
Anokwanisa kuti, zvanzi naJehovha, Mwari vachaparadza guta rino, kunze kunge matotendeuka nemhaka yei. Iye ichapungu, anokwira kuenda kure. Maona.
And he looks way off there and he sees that cup of wrath poured out. That's what the prophet's looking at. He ain't looking what's going on here. He's looking yonder. He's saying it's a coming.
Zvino anotarisa ari kumusoro ikoko. Zvino anoona mukombe wehasha uchidururwa. Ndizvo zvakatariswa nemuprofita. Haana kutarisa pane zviri kuitika pano. Akatarisa mberi mberi. Ari kuti uri kuuya.
He can go so high till he can see that shade. He said the world will be dark darkness and gross darkness. He's up high enough, the sun's shining now, but he sees that shade coming. And he's saying what he's looking at.
Amen.
Anokwanisa kukwira mudenga, kusvikira ave kuona mumvuri. Akati nyika ichange yasviba, rima, uye rima guru, ari mudenga zvakakwana. Zuva riri kupenya iko zvino, asi anoona mumvuri uchiuya, uye ari kutaura zvakatarisa.
It ain't here yet, but it'll sure be here. That's right. It's going to be here. Gross darkness upon the people. He knows it's coming. Years away, yet he sees it.
Hazvisati hazvo zvave pano, asi zviro kwazvo zvichasvika pano. Ndizvo chaizvo. Zvichava pano, rima guru pavanhu. Anoziva kuti riri kuuya. Makore akawanda richiri kure. Asi zvakadaro, anoriona.
Amos, that anointed prophet of God, he saw the darkness and the judgment. He's seen Syria come down with their chariots and sweep to there and slaughter them people out.
Amos, muprofita uya waMwari akazodzwa. Akaona rima nekutongwa. Akaona Syria ichidzika nengoro dzayo dzehondo. Ndokutsvaira imomo. Ndokuparadza vanhu vose imomo.
He saw it coming and the judgment of God upon him. Now, 50 years before it happened. But you see, being a prophet, he was lifted up into the Spirit and he saw it far off. See? He saw the cup full before it was filled.
Akazviona zvichiuya pamwe nekutonga kwaMwari kuchiuya pavari. Zvino makore makuimba shanu sezvakaitika. Asi munoona, nokuti aiva muprofita, akasimudzirwa mumweya, ndokuzviona zvichiri kure. Maona, akawana mukombe wakazara, usati wazara.
Like Abraham, God told Abraham, your seed shall come into this country and sojourn here for 400 years. And then I'll bring him out with a mighty hand because the iniquity of the Amorites is not yet full.
Sa Abrahama, Mwari vakaudza Abrahama, mbeu yako ichauya munyika ino, uye vagogaramo kwemakore mazana mana. Zvino chazvabuditsa imomo neruoko rwune simba. Nokuti kusarurama kwevaAmori hakusati kwazara.
See, God knew that cup was going to fill up. He's speaking with his prophet. He told him, now, you see that cup of the Amorites down there. See, but their iniquity is not filled up yet, Abraham. Don't say anything about it now. Hold off, but it will come.
Maona, Mwari vaiziva kuti mukombe uyu waizozara. Vakanga vari kutaura nemuprofita wavo. Vakamuudza zvino. Uri kuona mukombe wevaAmori zasi uko. Munoona. Asi kusarurama kwavo hakusati kwazara zvino. Abrahama, usataura nezvazvo zvino. Mira, asi zvichauya.
And when their cup's filled up, in them 400 years, I'll drive them out like locusts before you, and I'll establish your seed here in this land.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
That's the prophet of the Lord.
Zino kana mkombe wa wazara, uye makore mazana mana aya, ndichawa zinga semash kuva pamberi penyu, uye ndichasimbisa rudzi rwako muno munyika ino. Amen. Ndiye muprofita wa Jehovah.
Now, when he speaks of his vision, whether it's wrath or whether it's healing, it may linger, but it's got to come to pass if he speaks it in the name of the Lord.
Zvino pano taura nezvechiratidzo chake, kunyange dziri hasha, kana kunyange kuri kupozwa, zvinogona kutora nguva, asi zvinofanira kuitika, kana achinga ataura nemuzita raJehovah. Maona?
It might be a blessing that he speaks for you. He might tell you a certain thing. You can't see it at all. You say, how can it be? What's a, he told me, thus saith the Lord, this is going to happen, and that was going to happen. And it ain't happened. The man's wrong.
Rino kuna kungeriri ropa fadzo, raataura kwa uri. Ano kuna kukuza chime chino. Zino iwe, watotadza kuchiona zvachose. Woti, kwa zino itika sei. Sei ziri, ini, akandiuza, zvanzi na Jehovah. Zvakati zvichaitika. Uye nezvo kuti, zvakanga zviri kuzoitika. Uye hazvina kuitika. Murume wacho akakanganisa.
Now you will be judged for disbelieving it. But it's going to happen anyhow. It's got to happen. Though it linger, the Bible said, yet will it speak in its season. It'll come to pass.
Zvino uchatongerwa kusazvitenda. Asi zvichaitika chete. Maona, zvichaitika. Kunyange zvikanonoka. Bhaibheri rakati, asi zvakadaro, chichataura mumwaka wacho. Zvichaitika.
The prophet's only looking off and seeing something. He's talking about what he's looking at. He ain't thinking about here and what you look like now. He's looking what it's going to be.
Muprofita, ari kungotarisa kure, achiona chimwe chinhu. Ari kutaura pamusoro pezvaakatarisa. Haasi kufunga pamusoro pezviri pano uye nezvauri kuratidzika. Zvino, akatarisa pane zvazvichazova.
And when he speaks that, if it's in the word of the Lord, it's already been spoken. There's nothing in the world can stop it, you see.
Yeah,
that's right. Only God himself.
Uye pano zvitaura, kana zviri mushoko rashe, rinenge rakatotaurwa kare. Uye hapana chimwe chinhu munyika ino, chinogona kurimisa. Munoona, ndizvozvo, Mwari voga pachavo.
Notice, now we find that when he speaks his vision, the prophet does. Now, sometimes he speaks good things. He speaks of your healing. All right, you might think it just can't happen. I haven't got any better. Then what does that do? That just brings the judgments of God upon you. That's right. See?
Cherechedzai, zvino tinoona kuti kana, anotaura chiratidzo chake, muprofita anozviita. Zvino, dzimwe nguva, anotaura zvinhu zvakanaka. Anotaura nezvekupozwa kwako, zvakanaka. Unogona kufunga, hazvingamboitiki. Handisati ndave zviri nani. Zvino chii chazvinoita? Zvinongounza kutonga kwaMwari pauri. Ndizvo chaizvo. Maona.
Jesus promised to save you if you'd believe it. If you don't believe it, it won't happen to you. You've got to accept it. You've got to believe it.
Jesu akavimbisa kukuponesa kana ukangozvitenda. Kana ukasazvitenda, hazvizoitiki kwauri. Unofanira kuzvigamuchira. Unofanira kuzvitenda. Maona.
And you got to know from where it comes from. That gives your faith in God or your prophet. See? You've got to believe it.
Uye unofanira kuziva kwazvinobva. Zvinopa kutenda kwako muna Mwari kana muprofita wako. Maona. Unofanira kuzvitenda.
Now, we find out here that these prophets have spoke, they spoke, and what they said come to pass. If the wrath of God is poured upon the people, there's only one thing. If that prophet says there's something other is going to happen, there's only one thing that'll stay the hand of God. That's repentance.
Amen.
Uye zvino tinoona pano kuti vaprofita ava vakataura, vakataura, uye zvavakataura zvakaitika. Zvino kana hasha dzaMwari dzikadururwa pavanhu, panongori nechinhu chimwe chete. Kana muprofita uyu akati, chimwe chinhu chichaitika, panogona nechinhu chimwe chete, chinomisa ruoko rwaMwari kutendeuka.
That's repentance towards God. That stays His wrath. Now don't wait for it. Do it then. God says anything, you do it like then.
Kutendeukira kuna Mwari, zvinomisa hasha dzake. Zvino usadzimirire, chingozviita zvino. Mwari vakataura chimwe chinhu, iwe ibva wachiita pakarepo.
Hezekiah, as soon as he knew, he's a good man. But God said, your time has come, Hezekiah. And I must take you. I'm going to take you out. Put all your house in order. And he said, it'll take me 15 years to do that, Lord.
Hezekiah, pakango ziva, akanga ari munhu akanaka. Asi Mwari vakati, nguva yako yasvika, Hezekiah. Zvino ndinofanira kukutora. Ndinoda kuzviita. Ndiri kuzokutora kuno. Isa musha wako muhurongwa. Zvino iye akati, zvichanditorera makore gumi nemashanu kuzviita Ishe. Maona?
I know I'm going, but it's going to take me 15 years to put my house in order. I can't do it right now. I haven't got the time to do it. I just can't get it done. Lord, let me live another 15 years so I can get this thing done. I can't put my house. See, God's commission was put your house in order.
Zino, dimi, di, nezwa kuti ndiri kuenda. Azvichanditorera makore gumi nemashanu kuti ndiise imba yangu muurongwa. Andikwanisi kuzviita iye zvino. Handina nguva yekuzviita. Handisi kukwanisa kuti ndizviite. Ishe, regai ndirarame mamwe makore gumi nemashanu kuitira kuti izvi ndizviite. Handisi kukwanisa kuisa imba yangu. Munoona, rayiro yaMwari yava yokuti isa imba yako muhurongwa.
And Hezekiah said, I can't do it this year. It's going to take me time. I take this back and make this up and take it over this fellow here. It'll take me 15 years to do it. Just spare me to do it. Let me give me a little time to do it. See? Then God said, I'll be lenient. But he had to die anyhow.
Zvino Hezekiah akati, handikwanise kuzviita mugore rino. Zvichanditorera nguva. Ndichadzosera ichi. Ndogadzirisa ichi. Ndoenda nacho kumuchinda ari uko. Zvichanditorera makore gumi nemashanu kuzviita. Chingondisiyaiwo ndizviite. Regai ndipeiwo nguva shoma yekuzviita, maona. Zvino Mwari vakati, ndicharerutsa. Asi aizofanira kufa zvakadaro, munoona.
And again, it took his time, he backslid during that time. See? It'd be better if he went on without it being set in order. That's right.
Uyezve zvakare, akatora nguva yake. Ndokudzokera shure munguva iyoyo, maona, uye aigona kunge angadai ari nani, dai ainge akaenda asina kuisa zvinhu murongwa, ndizvo chaizvo.
But he gave him 15 years longer to put his house in order because quickly what did he do? He said, Lord, I'm slow, I need 15 years to do this, you commissioned me to put my house in order, I can't do it for 15 years because I got a loan here and I got this over here and I got this over here to do.
Asi vakamuwedzera makore gumi nemashanu kuti aise musha wake muhurongwa. Nokuti, nokukasika, chii chaakaita. Akati, Ishe, ndinononokera. Ndinoda makore gumi nemashanu kuti ndizviite. Mandirayira kuti ndiise imba yangu muhurongwa. Handikwanise kuzviita makore gumi nemashanu. Nokuti ndine chikwereti pano, uye ndine ichi, nechepano apa, uye ndine ichi, nechekuno uku, chekuita.
Now he was a godly man, and God's word's got to happen anyhow. It's going to come to pass anyhow, but he just stayed it for a little while. See? Hold it off to him.
Uye akanga ari munhu ane umwari. Zvino shoko raMwari rinofanira kuitika zvakadaro. Riri kuzozadzikiswa kunyange zvakadaro. Asi vakangorimisa kwechinguvana, munoona, kurimisira iye.
Then he done a sin during that time. He said, I won't make it come up on him, but I'll visit it up on his children after him. You know the story.
Zvino ndokuita chivi panguva iyoyo. Akati, handisi kuzozviita kuti zviuye paari. Asi, ndichazvishanyira pavana vake, vanouya shure kwake. Munoziva nyaya yacho.
Now, we find out that a quick repentance sometimes holds the wrath off a while.
Zvino tinoona kuti, kutendeuka nokukasika. Kunombo misa hasha kwechinguvana.
Now, we find out that Nineveh, God said, go down there and cry out to that city now and tell them if within 40 days the things go to fall.
Zvino tinoona kuti Ninive, Mwari vakati, dzikazasi ikoko, unodanidzira kuguta iri zvino, ugovataurira, kana mukati memazuva makumi mana, chinhu ichi chiri kuzoparara.
And my, did they ever repent? As soon as they seen that prophet coming through the street, saying, thus saith the Lord, the place will fall within 40 days, the place will fall.
Uye zvangu ini, vakatende uka, pavakangoona muprofita achiuya nemumugwagwa, achiti zvanzi naJehovha, nzvimbo ichaparara mukati memazuva makumi mana, nzvimbo ichaparara.
Even the king commanded a fast through the country, mourning, put on sackcloth, put ashes not upon your own head and upon your body and upon your flesh, but upon your cattle, upon your beasts of the field, put ashes and sackcloth. What a repentance!
Kana namambo akarayira kuti pave nekutsanya munyika yose vachichema, pfekai masaki, isai madota, kwete pamusoro wako, nepamuviri wako, nepanyama yako, asi nepamombe dzako, nepazvipfuwo zvemumunda, isai madota nemasaki, kutendeuka kwakadini.
Now, when we find out there, we notice if the prophet don't watch real quick, see, get his wits together and go to God, you'll find out something right there if you don't watch.
Zvino, patinoona ipapo, tinochechedza, kana muprofita akasatarisa nokukasika, munoona, oisa pfungwa dzake pamwe chete, oenda kuna Mwari, munozoona chimwe chinhu ipapa, kana mukasangwarira.
Now look at Isaiah. He just spoke his prophecy, went on back into his little wilderness hut, and when he did, the Lord never spoke back to the king that was praying. He has a way of doing things.
Zvino tarisai kuna Isaiah. Akangotaura chiprofita chake, ndokuenda mukamba kake kemurenje. Zvino paakadaro, Mwari havana kutaura namambo akanga ari kunamata. Vane nzira yavanoita nayo zvinhu.
There's a prophet in the land. The word of the Lord comes to his prophet. He went out there and said, Isaiah, go back and tell him I have heard his prayers. I have understood that that he thinks it's going to take him 15 years to do this.
Paiva nomuprofita munyika. Shoko rache rinouya kumuprofita wake. Vakaenda kunzeko ndokuti, Isaiah, dzokera unomutaurira kuti, ndanzwa munamato wake, ndanzwisisa kuti ari kufunga kuti, zvinomutorera makore, gumi nemashanu, kuti azviite.
I seen his tears because he wanted to do the job so bad. It's going to take him 15 years, he said, to do it. Go tell him and I'll let him have it then.
Ndaona misodzi yake, nokuda kwekuti, anga achida zvikuru kuita basa iri. Zvichamutorera makore gumi nemashanu, adaro kuti azviite. Chienda unomutaurira kuti, ndichamuita kuti ave nao, zvino.
See, why? He commissioned Isaiah to go tell him, thus saith the Lord. Then if there's any change in that or lingering, it's going to happen anyhow. He died just the same.
Maona, see, vakaraira Isaiah, kuti anomuudza, zvanzi naJehovha. Zvino kana pane shanduko, pane izvi, kana zviri kunonoka, zvichaitika zvakadaro, akazofa zvakadaro.
But said if there's anything in that, then he's obligated to come back to the man that he sent, thus saith the Lord to. He told Isaiah, go back out there and tell him.
Asi ndokuti, kana paine chimwe chinhu imomo, zvino vakasungirwa kudzoka kumunhu wavatumira, zvanzi naJehovha. Vakaudza Isaiah, dzokera kunze uko, unomutaurira.
Now, Jonah took a different attitude. Gets up on top of the hill and said, what be good it never was born. And oh, how he went on. And God had a little gourd to come up and make him some shade till he got cooled off up there.
Zvino Jonah akatora maonero akasiyana, ndokukwira pamusoro pechikomo ndokuti, aiwa, zvingadai zvakanaka, dai ndisina kumbozvarwa. Uye zvaakaenderera achiita. Mwari vane kamupudzi kavakaita kuti kamere ndokumugadzirira mumvuri kusvikira ave kutonhorerwa kumusoro ikoko.
But he said, now here I went down there, there goes Sam, a false prophet. And God spoke to him, said, look at that city down there. Look at there, Jonah. That the whole city is repenting with sackcloth and ashes.
As akati, zvino pano ndadzika zasi uko, zvino vachati ndiri muprofita wenhema. Jino mwari waka taura nae ndokuti. Tarisa. Pagutaririza suko. Tarisa ikoko Jona. Guta rose nili kutende oka ni masaki ni madota.
Then he told him about the little gourd. And the worm that cut it down. One day, the Lord willing, I'm going to come to the tabernacle and take a series just on Jonah. Oh, there's so many great, that east wind blowing and all. Oh my, there's so many things in there, just, it's thrilling.
Zvino vakamuudza nezvemupudzi muduku negonye rakautema rimwe zuva ishe vachida ndinoda kuuya kutabanakiri ndotora mharidzo dzakatevedzana dzingori dzaJona. Oh, pane zvakawanda zvikuru iya mhepo yekumabvazuva ichivhuvhuta nezvimwe zvose. Oh, zvangu ini mune zvinhu zvakawanda imomo zvinongo zvinonakidza.
And nuggets in there, it's all types right in fit. It even brings Jesus Christ in it and everything else. Of course, every line in the Bible brings Jesus Christ. Yes, sir, that's our Sunday's lesson. So we'll find that, the Lord willing.
Mune zvitaurwa zvakakosha zviri imomo. Zvese zvinofananidzira, zvichikwana, zvinounza kunyange Jesu Kristo mazviri nezvimwe zvose. Nokuti mutsara wese uri mubhaibheri unoratidza Jesu Kristo. Hongu changamire. Ndicho chidzidzo chedu chemusi wesvondo. Saka tichazviona ishe vachida.
Notice, these things that you, if you're sincere, tell God. Now you have to watch. I'm going to show you another Jonah in a platform tonight.
Uye cherechedzai, pane zvinhu zvauno, kana wakaperera, ukataurira Mwari, zvino unofanira kutarira. Zvino ndinoda kukuraridzai mumwe Jonah pa platform manheru ano.
One night, there was the people that come here, the lady, maybe some of their people here tonight, so I won't call the name, you probably know who it is.
Umo usiku, pane vanhu vakauya pano, mudzimai wacho anogona kunge ari, vamwe vevanhu vavo, pano manheru ano. Saka handisi kuzotaura zita rake, zvichida munogona kuzoziva kuti ndiani.
But they come here fine, bunch of people from down in Kentucky, and they come here for years. But the people being fine, people, good friends of mine, wow, they were real friends of mine.
Asi vanouya pano, bukare vanhu vakanaka, vanobva zasi muKentucky, uye vanouya pano kwemakore, asi vanhu ava, vari vanhu vakanaka, shamwari dzangu dzakanaka, zvangu ini, vaive shamwari dzangu chaidzo.
But they just one of those kind of people, when a revival is going on, they could come to church. When the revival was off and the load was pulling, nobody to pull. And all the children were sure on the cradle roll. They had to, when we had our classes and things.
As iwo, vangori imwe yemandu iya yevanu vanuti, kana rumutiro rguripo, vanu kwanza kuya kuchechi. Kana pasi sina rumutiriro, uye mtoro uchi donzwa, apana anu donza. Uye wanavavo wose, vaiva vaka nyoreskwa, pachikoro cheva duku. Vaiva ne, patawa ne zikoro zedu, ne jime.
And one day I come home about 4 years ago or five, something like that. And this young girl, which is about 8 years old, when she's on the cradle roll, she'd been married and had two children.
Zvino mumwe musi, ndakauya kumba, kuda makore mana fura, kana mashanu, zvakada kudaro. Zvino musikana muduku uyu, uyu akanga aine makore masere, pakanga ari pachikoro chevaduku, akanga aroorwa, ava nevana vaviri.
And she was laying out in the hospital that year at the point of death. She was about 4 months, five, with a baby, and the baby had died, and they couldn't operate because she had uremic, and they couldn't operate, so had to let the mother die too. Can't operate and see the baby kill her like that, so she was just dying. That's all, wasn't no chance for her.
Zvino akanga ari muchipatara kuno uku, ave kutoda kufa, akanga ave kuda nemwedzi mina, mishanu, nepamuviri. Zvino mwana akanga afa, uye vakanga vasiri kukwanisa kumuoperator, nokuti akanga aine uremic. Zvino havana kugona kumuoperator, nokudaro vakarega amai vacho kuti vafeo zvakare. Havagoni kuoperatwa, uye munoona mwana aizovauraya saizvozvo. Nokudaro vakatozo akanga ari kungofa ndizvo zvoga, pasisina mukana kwaari.
I went out to see if she sent for me. And I went into the hospital and there she was under oxygen tent. I raised up a little flap, talked to her a little bit, and I said, "You remember me?" She said, "Sure, Brother Bill, I remember you."
Ndakaenda kukunomuona, akanga andidana. Zvino ndakapinda muchipatara. Zvino heunoi uyu ari pasi petende reoxygen. ndaka simudza kawiribiro kaduku ndokutaura naye zvishoma. Zvino ndakati, unondirangarira here? Iye ndokuti, zviro kwazvo, hama Bill, ndinokurangarirai.
I said, how is it the, do you understand how sick you are? She said, I do. So that's why I sent for you. I said, well, why, how is it with you and the Lord? She said, Brother Bill, I'm not ready to go.
Ndikati, ko zvakadini? Unonzwisisa here marwariro auri kuita? Iye ndokuti, ndinoziva. Akati, ndicho chikonzero ndakudanai. Ndikati, zvakanaka, ko zviri sei pakati pako iwe naShe? Iye ndokuti, hama Bill, ndina kugadzirira kuti ndiende.
Well, there we got down and prayed, and her mother and her husband, many of them in the room, and the mother and husband started crying, and then I asked her, and she got right with God, paid her vows, and come back and made God the promise that if she be forgiven, how she loved him, and sorry for her sins, the way she lived, and went on with her repentance and crying. And
Saga ipapo, takapfugama ndokunamata, na amai vake ni murume wake. Vakawanda vaiva mukamuri iyi. Zvino amai vake nemurume wake vakatanga kuchema. Zvino zvadaro ndakamubvunza uye ndokugadzirisa naMwari. Akaita miko dzake ndokudzoka ndokuvimbisa Mwari kana achinge aregererwa kuti aivada zvakadini uye ane hurombo nokuda kwezvivi zvake nenzira yaanga amborarama nayo. Ndokuenderera mberi nokutendeuka kwake nokuchema zvino.
After a while, I got up and went out of the building, and the next morning, they called me up to come back out there. And to come to find out, they come in that morning for a test, and to see how the uremic condition had advanced, and found out she didn't have a speck of it. It was all gone. Every bit of the uremic poison had left her.
Mushure mechinguva, ndakasimuka ndokubuda muimba iyi. Zvino mangwana akatevera vakandidana kuti ndidzoke zvakare ikoko. Zvino ndokuzoona kuti vakanga vauya mangwana iwayo kuzomuongorora uye kuti vaone kuti chinano cheuremic chakanga chawedzera zvakadini. Zvino ndokuona kuti akanga asisina kana kadonwe kayo. Yakanga isisipo zvachose yose chef yeuremic yakanga yabva maari.
The doctors were so excited that they said, my, well, this is something very strange, said, we're getting ready. And said, if it's still that way, but in the morning, said, we keep giving her penicillin or whatever they're giving her to keep the infections down, said, we'll operate and take the dead baby before setting something else. Said, if she's all right, well.
Vanachiremba wakafara zvikuru kusikira wakati, zvangu ini, sei, izvi tinofanira, chini chinoshamisa zvikuru, ndokuti. Ticha mugadzirira uye ndokuti kana zvichinge zvichakadaro kusvika mangwanani ndokuti ticharamba tichimupa penicillin kana zvingavei zvavakanga vari kumupa kuti utachiona urambe huri hushoma ndokuti tichaoperata toburitsa mwana usati hwawana pamwe paungagara vakati kana ari kunzwa zvakanaka zvino saka
2-3 times that day they tested her again that night late. They tested her, nothing wrong, perfectly all right. And they prepped her, took her out from the oxygen tent, everything is fine. They just go to operate on the next morning, take the baby.
Kaviri kana katatu muzva iroro, vakamuongorora zvakare, uye maneri iwayo, nguva yati fambe, vakamuongorora, pakashaya dambudziko, zvose zvakanga zvakanaka. Vakamugadziridza, ndokumubvisa pasi patendere oxygen, zvinhu zvose zvakanga zvakanaka. Vakanga vari kuzomuoperata mangwanani aitevera kubuditsa mwana.
Well, I went out there and because that this was done, I never knew it. I never knew that the Lord never told me nothing about it. You could ask the people if you wish. So she never said it would. But oh my, to see such a thing.
Saka ndakaendako. Uye nekuda kwokuti izvi zvakanga zvaitwa. Zvino andina kuzviziva. Andina kuziva. Isi hapana chavakandiudza nezvazvo. Munogona kubvunza vanhu vacho kana muchida saka vaka mudzimai haana kumboti zvaizoita asi zvangu ini kuona chinhu chakadai.
her husband being a sinner come over and said, Brother Branham, I want to give my life to the Lord Jesus. And I said, all right, just kneel down here, take hold of your wife's hand, and then you walk this straight life together.
Murume wake, aive mutadzi, akauya ndokuti, hama Branham, ndinoda kupira upenyu wangu kuna Ishe Jesu. Zvino ini ndikati, zvakanaka, chingofugama ipo pano, wobata ruoko rwemudzimai wako. Zvino mofamba nzira iyi, yakatwasuka pamwe chete.
The mother come back, she said, Brother Branham, you know, here's me and my children, said we've all been in and out and around the tabernacle and things.
Amai vachi vakadzoka vakati, hama Branham, munoziva, ndini pano nevana vangu, ndokuti, tanga tichiuya, tichidzokera, tichiuya, tichidzokera, mutabernakiri, nezvimwe.
We sit and listen at you preaching, we'll go up the altar and come back. Said, I'm backslid to you, Brother Branham. She said, I want to come back to the Lord Jesus for His goodness to my child. Well, you see, that's very nice, but you don't come to the Lord Jesus because of that.
Taigara chikutererai, muchiparidza, uye taienda kuaritari todzoka, akati, ndakadzokera kumashure zvakare, hama Brana. Mudzimai akati, ndinoda kudzoka kuna Ishe Jesu, nokuda kwekunaka kwake kumwana wangu. Saka munoona, izvozvo zvakanaka kwazvo, asi hauye kuna Ishe Jesu, nokuda kwaizvozvo.
Along towards midnight, 12, 1 o'clock, her mother dozed off sleep. She said, called her, said, Mother. And she said, yes, honey, what do you want? She said, you know, I'm so happy. She said, I'm so glad of you being happy. Said, I'm at peace with God. And said, oh, how fine it is.
Kwawe kudakushika pakatipe usiku, 12, 1 o'clock. Amai vake vakabatwa nehope, ndokukotsira. Zvino iye akati, akavadana akati, amai. Zvino amai vakati, mudiwa, unodei? Iye ndokuti, munoziva ndiri kufara zvikuru. Amai ndokuti, ndinofara nokuti iwe uri kufara. Iye ndokuti, ndine rugare naMwari. Uye ndokuti, oh, zvakanaka kwazvo.
In a few minutes again, she called back, she said, Mother, said, yes, said, I'm going home. And she said, I know you are.
Mushure memaminitsi mashoma, akadana zvakare, iye ndokuti, amai. Vakati, ndokuti, ndave kuenda kumba. Zvino amai ndokuti, ndinoziva kuti uri kuenda.
She said, yes, sweetheart, said, the doctor will take the baby tomorrow, and then about a day or two, when your incisions heal up, and you get away from here, you go back home and be happy again, you and your hubby and little children, you'll be a Christian and live for God.
Ndokuti, hongu mudikani, ndokuti, chiremba vachatora mwana mangwana, zvino mushure kuda kwezuva rimwe kana maviri kana pakachekwa papora zvino iwe uchabva pano odzokera kumba unofara zvakare iwe nemurume wako nevana vaduku zvino wova muKristu oraramira Mwari.
She said, Mother, I mean I'm going to my heavenly home. She said, sure, honey, at the end of the journey, she said, this is the end of the journey.
Akati, amai, ndiri kureva kuti ndave kuenda kumusha wangu wekudenga. Amai vakati, icho kwadi mudiwa, pamagumo erwendo. Iye ndokuti, ano ndiwo magumo erwendo.
Oh, she said, nah, what's the matter? Said, the end of the journey. So she said, yes, Mother, within a few minutes I'll be gone.
Oh, amai vakati, zvino dambudziko nderei. Ndokuti, magumo erwendo. Saka ndokuti, hongu amai, mumaminitsi mashoma, ndichange ndaenda.
Well, she thought she just got nervous and delirious. She called the nurse. The nurse taking her respiration. Everything is normal. And within 5 minutes, she was gone. She was dead.
Saka, vakafunga kuti akanga ave kungo huta huta, nekudzungaira. Akadana mukoti, mukoti ndokuongorora mafemero ake, zvino zvose zvakanga zviri, se zvinotarisirwa. Zvino mukati memaminitsi mashanu, akabva aenda, akanga afa.
And then, when I come back home in a week or two after that, I think Brother Graham preached the girl's funeral. When I come back home and meet, he told me that girl died that night. I went to see the mother. Yeah?
Zvino pandakadzoka kumba, mukati mesvondo, kana maviri shure kwezvo, ndinofunga kuti hama Graham, ndivo vakaparidza parufu rwake. Pandakadzoka kumba zvino, mida, ndokundiudza kuti musikana uya akanga afa manheru acho zvangu ini ndakatadza ndakaenda kunoona amai vacho hongu.
I don't know what caused me to do it, but I said, Lord God, you owe me an understanding. After me going out there and telling that husband and him coming to the Lord after you'd done these things for him and all that, and then take that girl's life like that, I said, you owe me understanding.
Uye ndi zivi chakandikonzera kuti ndizviite. Asi ndakati, Ishe Mwari, mune mungava wekundipa kunzwisisa. Maona. Mushure mokunge ini ndaenda kuno nogudza murume wacho uye naiye achiuya kunashe mushure mokunge mamuitira zvinhu izvi nezvimwe zvakadaro zvinomobva matora upenyu wemusikana uyu zvakadaro ndikati mune mungava wekundipa kunzwisisa.
When you tell God something like that, he'll leave you sitting alone. You don't owe me nothing. I'm in debt to him.
Kana ukaudza Mwari chinhu chakadaro vanokusiya wakagara wega. Andi ahana mungava kwandiri. Ndini ndine mungava kwaari.
Well, he just let me pout it out for a few days, you know. And after about 3 or 4 months, one day I was out on the creek bank. And the Lord spoke to me in a vision. And said, now go to her mother. And say this to her mother. Did not her time come the year before that when she was drowning in a creek on a picnic?
Saka, vakangondirega ndichidumbirwa kwemazuva mashoma, munoziva. Zvino mushure kuda kwemwedzi mitatu kana mina, rimwe zuva, ndakanga ndiri pamahombekove ehova. Zvino Ishe vakataura neni nechiratidzo. Ndokuti, iye zvino chienda kuna amai vake. Zvino ugotaura izvi kwavari. Nguva yake haina kunge yasvika here gore izvi zvisati zvaitika. Paakanga ari kunyura muhova, vari papicnic.
She should have went at that time. But I had to take her when she was ready to go. And that's why all this happened. Why you went out there.
Aifanira kunge akaenda panguva iyoyo. Asi ndakazomutora paakanga agadzirira kuenda. Zvino ndosaka zvose izvi zvakaitika uye iwe wakaenda iko.
Then I got down and cried. I said, Lord Jesus, forgive me. Your poor, stupid servant. I should have never said that, Lord.
Ndaka gwadama pasi ndikachema. Ndakati, Ishe Jesu ndiregerereiwo. Muranda wenyu asingafungi anonzwisa urombo. Andaifanira kunge ndakataura zvakadaro, Ishe.
I went back down to the lady. She lived on Market Street. And I went over to her and I said, I want to ask you a question. She said, sure, Brother Bill.
Zvino ndakanga ndadzokera kumudzimai uyu aigara kuno muna Market Street. Zvino ndakaenda ikoko kwaari. Zvino ndokuti, ndinoda kukubvunza yemubvunzo. Akati, chokwadi, hama Bill.
And I said, is it true that this girl almost drowned? That's right, Brother Branham said her husband, and they had to get her out of the creek and said they had to use artificial respiration at prone pressure, and they had to get a machine and pump the water out of her.
Zvino ndakati, ichokwadi here kuti musikana uyu akapotsa anyura. Akati, ndizvozvo chaizvo hama Branham. Ndokuti, murume wake zvinova, vakatozomubuditsa mukahova aka. Uye ndokuti, vakatozoita zvokumufemera mweya nomumuromo, ndokuisa simba. Uye vakatozotora muchina, ndokupopa mvura kubva maari.
So she had her skirt on, this having a picnic. She was out there and stepped in some sand, slipped off over her head and strangled in the water. They didn't notice her and directly seen her coming up and going down. And they run in and got her and brought her out and said she almost died. I said that was her time to go.
Ndokuti, akanga akapfeka rokwe rake, vakanga vari kuvane picnic. Akanga ari kunze ikoko, ndokubva atsika mujecha, ndokutsvedza, ndokudonha kutanga nemusoro, ndokudzipwa nemvura. Havana kumucherechedza. Zvino mberi kwavo, vakamuona achibuda achidzika pasi. Zvino vakamhanyiramo ndokumutora ndokumubudisa kunze. Uye akati, akatopotsa afa. Ndokuti, musikana, ndikati, ndiyo yakanga iri iyo nguva yake yokuenda.
See, God knows what he's doing. Now, the Lord probably would have told me that if I hadn't taken the attitude that I did. Lord, you owe me to tell me about that. He don't owe you nothing.
munoona Mwari vanoziva zvavari kuita. Zvino Ishe zvichida vaigona kunge vakandiudza izvozvo dai ndisina kutora maonero andakaita. Ishe mune mungava kwandiri wekundiudza nezvazvo. Ahana mungava kwauri.
I stood in a meeting one night and heard an evangelist praying for a sick person and said, God, I command you to heal this person.
Ndakamira mune mumwe musangano mosiku ndokunzwa mumwe muvhangeri achinamatira munhu anorwara ndokuti Mwari ndinokurayirai kuti upodze munhu.
Who command God? It isn't even intelligent. See, because God, he does what he wants to.
Ani kurayira Mwari? Maona, azvina kana njere, munoona. Nokuti Mwari vanoita zvavanoda.
Can the clay say to the potter, why did you make me thus? Certainly not. But if the prophet will keep still and then seek the Lord for the answer, there's the answer there. See?
Ko ivhu rinogona here kuti kumuumbi sei wandiumba zvakadai? Maona, kwete zvemazviro kwazvo. Asi kana muprofita akaramba akadzikama, zvino ozotsvaga Ishe kuti awane mhinduro. Heyo mhinduro iyo. Maona?
It's like on this person's asking on the serpent seed question, you see. Just watch and don't be in a bigger hurry. And then now God always brings to pass everything to work together for good to them that love the Lord.
Zvakafanana nemunhu uyu anga ari kubvunza mubvunzo wezvembeu yenyoka. Munoona? Ingo tarisai uye musamusa musange muri pakuchimbidzika kukuru. Uye zvezvino Mwari vanozadzikisa nguva dzose zvinhu zvose kuti zvishandire mukunaka kune avo vanoda Ishe.
Now, if Nineveh would not have repented, then the judgments of God would have been upon them. Now remember, the prophet must listen. It was a warning.
Zvino dai Ninive isina kutendeuka, zvino kutonga kwaMwari kungadai kwakauya pavari. Zvino rangarirai, muprofita anofanira kuteerera. Yaive yambiro.
Now, the same thing to this nation. Then you say, Brother Branham, last Sunday you said there wasn't a hope. Yes, why? It spurned its call. It's got to receive it. It's going to receive it. There's coming a time when this nation's going to go to pieces. I saw it in 1933.
Zvino, zvimwe chetezo kunyika ino. Zvino unoti, Hama Branham, musi wesvondo wapfuura, makati hapachisina tariro. Hongu, sei, yakaramba kudanwa kwayo. Inofanira kukugamuchira. Ichakugamuchira. Pachasvika nguva apo nyika ino ichaita zvidimbo. Ndakazviona muna 1933.
I looked off, you might have said, well, it didn't happen then, but it's going to happen. Neither was Mussolini in power, neither was the Maginot Line built, neither did a car look like an egg in them days. Anything, neither did a woman elect a president that would look like a college boy and all these other things. Neither would there be a Catholic president and so forth spoke of.
Munoona, ndakaona mberi, mati, maigona unge makati, saka zvina kuitika ipapo. Asi zviri kuzoitika, kana ipapo Mussolini akanga asati ava kutonga, kana Maginot Line yakanga isati yavakwa, kana motokari dzakanga dzisingaratidzike sezai pamazuva iwayo, nezvino kana madzimai akanga asati asarudza mutungamiri wenyika achange achiratidzika semukomana wemukoo college, nezvimwe zvinhu zvose izvi, kusati kana kwambova nemutungamiri wenyika wekatorike nezvimwe zvakadaro zvakataura.
About 30 years ago or more, these things were predicted, but he only showed me way off down to the end. Amen. And as that thing approaches time by time, that cup's filling up.
Kuda makore makumi matatu apfuura, kana kudarika, zvinhu izvi zvakafanotaurwa. Asi, vakangondiratidza kare, zvichidzika kusvika kumagumo. Zvino chinhu chacho pachinenge chave kuswedera, nguva nenguva, mukombe uya unenge uri kuzara.
And repentance has been preached by Billy Graham, Oral Roberts, who else? Prophets and so forth has crossed the nation with signs and wonders, and she continually wades into sin. That's the reason they don't repent. Repent brings it.
Uye kutendeuka kwakaparidzwa na Billy Graham, Oral Roberts, na Anishak, vaprofita, nevamwe vakadaro, vafamba munyika yose, nemashura nezviratidzo. Zvino iyo iri kuramba ichishambira muzvivi. Ndicho chikonzero vasingatendeuke. Kutendeuka kunokuunza.
Notice, Ahab never repented at the rebuke of Elijah. If Ahab would have repented and walked softly before God, the thing would never happen.
Cherechedzai, Ahab haana kumbotendeuka paakatsiurwa naEria. Dai Ahab akatendeuka, ofamba zvinyoronyoro pamberi paMwari.
But Ahab come down there and done took Naboth's vineyard and had him murdered and all these evil things and Jezebel. That prophet walked out there with "Thus saith the Lord."
As Ab agawaya as ikoko dogutora munda we mazambiringa wana boti dogumura isa nezume zese izi zakaipa zino Jezebel mu profita uye agawaya ko. Ne zanzi na Jehovah.
But what did they do? She only threatened to kill him. What happened? His prophecy was fulfilled. The dogs eat her and licked Ahab's blood. Amen. Just exactly according to his word. He saw the cup full. Amen.
Azi chi chawakaita. Mudzimai uyu akanga odo kumuraya. Chi chakaitika. Chiprofita chake chakazadzikiswa. Imbwa dzakamudya. Ndokunanza ropa raAhabu chaizomera neshoko rake akaona mukombe wazara.
That's the reason that little Micah saying the same thing. How could he bless what God had cursed? See, his word, his prophecy was in harmony with the word.
Ndicho chikonzero Mikaya muduku achitaura zvinhu zvimwe chete izvozvi. Ko aizoropafadza sei izvo zvakatukwa naMwari? Munoona shoko rake rake chiprofita chake chaiwirirana neshoko.
Herod, he never repented when John said it's not lawful for you to have that your brother's wife. He never repented, but what did he do? His wife required the head of the prophet.
Herode ahana kumbotendeuka apo John akati azvizi pamurawo kuti muve nezvakadaro mudzimai wemukoma wenyu. Ahana kumbotendeuka. Asi chicha akaita. Mudzimai wake akatoda musoro wemuprofita.
Look at the filth he went into. Look what happened to him. Look even today in Switzerland, the blue waters are rejecting him. Steel barrels as a commemoration.
Chionai china yakapinda mairi. Chionai zvakaitika kuari. Onai kunyange nasi. Mu Switzerland, mvura dze blue, dze kumuramba, dzichiri kufashaira sera rangaridzo. Munoona?
Sir, he didn't repent when he was rebuked of the Lord. John told him, no matter what he was, a proclamator or whatever he was, or the emperor or whoever he might be, he must repent when God calls a wrath upon him.
Chokwadi, haana kutendeuka pakatsiurwa naShe. Johani akamudza. Zvisinei kuti aive ani mukuru wedunhu kana kuti angave ani kana mambo kana kuti angave ani anofanira kutendeuka kana Mwari vadana kana kuti hasha dziri paari.
How many times as the prophets I got wrote down here, but we won't have time because we got about 10 minutes longer.
Kangani apo muvaprofita ndanyora pasi pano asi hatizowani nguva nokuti tine kuda maminitsi gumi anotevera.
If no repentance, then judgment is sure to come. Hezekiah repented. See? Nineveh repented. Ahab never repent. Nebuchadnezzar never repent. The people in Noah's times never repent. And the judgment swept right on in. See? Now, but he first warns everybody. Everybody gets a warning.
Karapaz na kutendeuka. zvino kutongwa kunouya zvemaziro kwazvo. Hezekia akatendeuka. Maona, Ninive yakatendeuka. Ahabu haana kumbotendeuka. Nebukadhinezari haana kumbotendeuka. Vanhu vemunguva yaNoa havana kumbotendeuka. Zvino kutongwa ndokuzvitsvaira. Maona, zvino asi anotanga ayambira munhu wose. Munhu wese anowana yambiro.
Now, seeing the time is at hand, let everyone that feels that there is a warning repent quickly before the wrath of God strikes.
Zvino tichiona kuti nguva yave kukwana, regai munhu wese ari kunzwa kuti kune yambiro atendeuke nokukasika. Hasha dzaMwari dzisati dzarova.
Now, let's bring it down to the Branham Tabernacle. See, we have seen these things and know them to be the truth. We know that it's absolutely the truth.
Zvino ngati zviunzei zasi kuno kuBranham Tabernacle. Munoona, takaona zvinhu izvi, uye tinozviziva kuti ichokwadi. Tinozviziva kuti ichokwadi chizere.
The commission of the word is, if you will repent and be baptized into the name of Jesus Christ for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is to your children and them is far off.
Kurayira kweshoko kunoti, kana mukatendeuka, mukubhabhatidzwa muzita raJesu Kristu, kuti muregererwe zvivi zvenyu, muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Nokuti vimbiso ndeye vana venyu neavo vari kure. Maona.
Now, a man, Mr. Dow, asked me here not long ago, he said, Brother Branham, I'm getting old, I'm getting weak, 91. He said, do you think I'm ready to die? Do you think I'm ready to go? You think I'm saved?
Zvino murume vaDow vakandibvunza pano nguva shoma yapfuura vakati, Hama Branham, ndave kuchembera. Ndave kupera simba. Makumi mapfumbamwe nerimwe. Vakati, munofunga here kuti ndave pedyo nokufa? Munofunga here kuti ndave pedyo nokuenda? Munofunga here kuti ndakaponeswa?
So, Mr. Dow, did you ever go to a doctor for a physical checkup? He said, yes.
Ndikati vaDow, makamboende here kwachiremba kunoongororwa muviri wenyu? Vakati hongu.
And you tell him, now what the doctor does, he's got a book laying there. And he takes this book, and he finds out, now the first thing I ought to do to that man, check his heart. So he gets the stethoscopes and puts them in his ear, checks his heart.
Uye unomuudza, zvino, zvinoitwa nachiremba, ane bhuku riripo ipapo, zvino anotora bhuku iri, ona kuti zvakaita sei. Zvino chinhu chokutanga, chandinofanira kuita kumunhu uyu, kuongorora mwoyo wake. Saka anotora stethoscope, odziisa munzeve dzake, ongorora mwoyo wake.
I said, then the next thing he gets, he finds out his blood pressure with a pressure on his arm.
Zvino ndakati, zvadaro, chinhu chinotevera chaanotora, anoongorora BP yake, ne pressure muruoko rwake.
Then the next thing he does, he takes a urine specimen and whatever more, and some blood out of him, and all these different things. He goes through all of it, and if he can't find nothing, takes the x-ray. If he can't find nothing, he say, Mr. Dow, you're physically all right.
Zvadaro, chinhu chinotevera chaanoita, anotora weti shoma, nezvimwewo, neropa kubva maari, nezvimwe zvinhu zvose izvi zvakasiyana. Anoongorora zvose hazvo. Zvino akanga ashaya chinhu chaanowana, anotora x-ray. Kana akashaya chaanowana, anozoti, vaDow, makagwinya zvachose.
What's he basing that upon? On the conditions out of his medical book that if there's anything wrong according to the head scientist, it'll show up here. It'll do this here. It'll do that there. Therefore, as far as he can know anything about it, you're all right. See? Physically.
Ari kuzvitaura kubva pane ipi? Pazvinhano zvinobva mubhuku rake rokurapa. Kuti kana paine chakakanganisika maererano nemukuru wesainzi, zvinoonekwa muno umu. Chinoita zvakati pano, chinoita zvokuti apo. Nokudaro, sokuziva kwaangazoita chimwe chinhu pamusoro pazvo, une utano maona panyama.
Now I said in this case, I'm giving a soul examination. See? And God for the soul only has one instrument. That's right. That's His Word. That's His Word.
Zino ndakati, panyaya ii, di, ndiri kuiba kunzeri kwa kwe munu mukati, maona, uye mwari, kumunu mukati, vane muchina mumechete, dizo zochaizo. Iro shokuravo, diro shokuravo.
And Jesus said in St. John 5:24, He that heareth my word. Now that here doesn't mean just to listen to the noise. That here means to receive it.
Zino Jesu akati, munamtene John 5:24, uyo anonzwa shoko rangu. Zino kunzwa uku, azirevi kungoterera ruzha. Iko kunzwa uku, zinoreva kurigamuchira.
Who can receive my word? Amen. He that hears it. Don't stand still, it's all nonsense, them things, there's nothing to it, I don't believe that. He that hears my word. Mm-hmm. That's the word of Jesus, which He is the word. There you are.
Uyo anokwanisa kugamchira shoko rangu. Amen. Uyo anorinzwa. Usarambe wakamira. Uriti manando. Zinu izapana zilipone zazo. Ani zitendi. Uyo anonzwa shoko rangu. Ndiro shoko la Jesu. Zinova iye ishoko hezo kaizo.
If you can hear my word, he said, and believe on him that sent me, he has passed from death unto life, and shall not even come to the judgment, but's already passed from it.
Hallelujah.
Kana uchikwanisa kunzwa shoko rangu, akati, nokutenda kuna uyo akandituma. Atarika kubva kurufu kuenda kuupenyu. Uye azombofi akauya mukutongwa. Asi akatodarika kare. Amen.
I said, how's your heart beating now? He said, I believe it. I have heard it. I have received it. I said, then according to the head specialist, the chief operator, the chief doctor of eternal life says you've passed from death unto life and shall never come to the condemnation.
Ndikati, kumoyo wenyu urukurova zvakadiniko zvino? Ivo ndokuti, ndinozvitenda, ndazvinzwa, ndazvigamuchira. Ndikati, saka maererano nemukuru wana mazvikokota, mukuru wevaopareti, chiremba mukuru weupenyu usingaperi. Anoti, wadarika kubva murufu uchienda muupenyu, uye auzombofi wakawanirwa mosva.
So when I heard you preach on the name of Jesus Christ for water baptism, I walked right in behind you, and you baptized me. Said, the man that I once was, I'm not that man no more. Something's happened to me.
Ndokuti, pandaka kunzwai muchiparidza nezvezita raJesu Kristo, murubabatizo rwe mumvura ndakanyatso famba shure kwenyu mukati babatiza. Ndokuti ini munhu wandaimbove handichisiri munhu iyeye zvachose. Pane chakaitika kwandiri.
I used to care nothing about it, went on the other way, but I've turned and started back this way. My heart burns day and night to get closer to him.
Ndakanga ndisina hanya nazvo zvino ndokubva ndaenda neimwe nzira, asi ndatendeuka nekudzoka nenzira iyi. Zvino mwoyo wangu unotsvaga masikati neusiku kuti ndiswedere pedyo naye.
Every word of it I believe. I say amen to every bit of it. I don't care how it cuts me. I want to measure right up to it. And I have as far as I know. I said, it seems to me like your heart's beating pretty good. I believe you're spiritually able now.
Shoko raro rose, ndinotenda. Ndinoti amen. Kuchikamu charo chose. Andina basa kuti rinondicheka zvakadini. Ndinoda kuti ndisvika pachero charo, uye ndizvo zvandave sokuziva kwangu. Ndakati, zvinoratidzika kwandiri sokunge mwoyo wenyu uri kurova zvakanakisa. Ndinotenda kuti mave kukwanisa zvino pamweya.
He said, wonder if there would be when the rapture comes. Can I go in it, Brother Branham?
I said, it's not me to say who goes in or who does not. He said, well, I'd like to be living. I want to see the rapture so bad.
Ivo ndokuti. Andizive zvikaitika kuti kuvhutwa kwauya. Ndinokwanisa kuenda muhere, Hama Branham. Ndikati, andini ndinotaura kuti ndiani ari kupinda kana uyo asiri kupinda. Vakati, saka ndinoda kunge ndichirarama, ndinoda kuona kuvhutwa zvikuru.
I said, all right, let me see what the science book says you're doing, the soul science here. I said, well, it says this, in 2 Thessalonians, the 5th chapter, it said, we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent, that means hinder, those that are resting, asleep.
Ndikati, zvakanaka, regai ndione kuti bhuku re science rinoti kudini pano, nezvazvo, science yemunhu wemukati pano, ndikati. Zvakanaka, rinoti kudai, muna vaTesaronika vechipiri chitsauko 5, rakati, isu vapenyu takasara pakuuya kwashe, hatizozivisi, zvinoreva kuti kumisa, avo, vakazorora, vavete.
For the trumpet of God shall sound, and those who are asleep, or resting, shall wake up first, take on immortality.
Nokuti wamanda yamwari icharira, zvino avo vavete, kana kuti vakazorora, vachamuka kutanga, votora kusafa.
Then we which are alive at that day, at that time, after they've done raised up, see, then we shall be changed in a moment, a twinkle of an eye, and meet with them, and then go up to meet the Lord in the air. Be caught up together with them.
Zvino isu vapenyu, pazuva iri, panguva iyo, mushure mokunge vamuka, munoona, zvino tichashandurwa kamwe kamwe, mukubwara kweziso, tonosangana navo, zvino tokwira, kunosangana naShe muchadenga, tovhutwa pamwe chete navo.
Whether you sleep, whether you don't, whether you do or whether you don't, wherever you're buried, if you're not even buried at all, you're coming anyhow. There's nothing can hold you. You'll be there.
Kunyange ukavata, kana ukasavata, kunyange ukazviita, kana kuti kwete, kwese kwakavigwa, kana usina kumbovigwa zvachose, uri kuuya zvakadaro. Apana chinokwanisa kukubata, uchange uriko.
I said, brother, now, if Jesus doesn't come until my great-great-great-grandchildren's grandchildren, you'll still be there right on the moment. That's exactly. And it'll be there before they're ever even changed if they go. That's right. Amen.
Ndikati, hamadau, kana Jesu akasauya kusikira pavazukuru, vevazukuru, 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 vevazukuru vangu, muchange muchiripo panguva iyoyo. Chaizo izo, uye muchange muripo vasati vatomboshandurwa kana vachienda. Ndizvozvo chaizo. Amen.
There is a coming blessing, just the same as there is a coming wrath. Oh, we have to be looking for one of it tonight. You have to either be looking for the wrath to fall upon you and for destruction, or either you have to be looking for the resurrection of the
Amen.
Lord Jesus,
Amen.
The same God
Amen.
That promised one.
Pari kuya ropa fadzo, zvimwe chetezvo sekuya kuri kuita hasha. Oh, tinofanira kunge tiri kutarisira chimwe chazvo maneru ano. Unofanira kunge uri kutarisira hasha kuti dziwire pauri pamwe nokuparadzwa. Kana kuti unofanira kunge uri kutarisira rumuko rwaIshe Jesu. Mwari mumwe chete akavimbisa mumwe. Vi.
I'm so glad I'm watching for the Praise coming God. Of that glad millennium day Amen. When our blessed Lord shall come and catch his waiting bride away. Hallelujah. Oh, my heart is yearning and groaning for that Praise day God. Of sweet release when our Jesus shall come back to earth again.
Ndiri kufara zvikuru ndakatarisira kuuya kwezuva riya rinofadza remillenniumu. Apo Ishe wedu akaropafadzwa. Achauya ovhuta mwenga wake wakamirira. Oh, moyo wangu uri kushuvira nekugomera nokuda kweziva iroro rerusununguko runotapira. Apo Jesu wedu achadzoka panyika zvakare.
Then sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in that glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. Oh my.
Hallelujah.
And shall forever be with the Lord.
Zvino chivi nekusuwa marwadzo nerufu zvenyika ino inerima zvichapera mukutonga kunopwinya pamwe naJesu kwechiuru chemakore erugare. Zvangu ini, uye tichagara naShe nokusingaperi. Maona?
What God said, it's got to come to pass. They shall build houses, they shall inhabit them. They shall plant vineyards, and they shall eat the fruit of them. They shall not plant in another inheritance. They'll plant their own vineyards and stay with it. Amen. Amen. They shall not hurt or destroy all my holy mountains.
Zvakataurwa naMwari zvinofanira kuitika. Vachavaka dzimba, vachagara madziri, vachadyara minda yemizambiringa, uye vachadya michero yacho. Havazodyari mumuogara naka. Vachadyara minda yavo yemizambiringa, vogogara nayo. Amen. Amen. Havazokuvadzi kana kuparadza mumakomo angu ose matsvene.
Takes on immortality, this death is swallowed up in victory, then we shall see him as he is and have a body like his own glorious body. Oh, what a time to come.
Hallelujah. Kana ichi chinofa chafuka kusafa, urgu rufu rugunomedzwa nokukunda, zvino tichazomuona seza ari tova nemutumbi wakafanana nemutumbi wake wakabwinyiswa. Inguva yakadini iri kuuya.
The same God and the same prophets that predicted the word of God of the wrath to be poured out also told of these coming blessings.
Amen.
I'm so glad.
Mwari mumwe chete nevaprofita vamwe chete vakaprofita shoko raMwari kana kuti hasha dziri kuzodururwa kudururwa zvakarewo vakataura pamusoro pemaropafadzo aya ari kuuya. Ndiri kufara zvikuru.
God never does give a nation a destruction without warning. He never gives a man a destruction without warning.
Mwari avambofa vakapanyi nyika kuparadzwa vasina kuiyambira. Avaparadze munhu vasina kumuyambira.
And now if he does that, we have got something that's happened to us. The vindication of the signs of the last days.
Amen.
With us. The great Holy Spirit moving among us and charging the church with his presence.
Amen.
Vindicating his word.
Uye zvino, kana vachidaro, tine chimwe chinhu chakaitika kwatiri, kusimbiswa kwezviratidzo zvemazuva okupedzisira zvinesu, mweya mutsvene mukuru achifamba pakati pedu, achipa simbiso kukereke nehupo hwake, achisimbisa shoko rake.
Then the church is getting ready for a climb into the sky one of these days by the power of God, because it's a warning to lay aside every weight and the sin that's easily beset us, we might fly with patience this race that's set before us to the author and finisher of our faith.
Zvino kereke yave kugadzirira kuti ichikwira kumatenga rimwe ramazuva ano nesimba raMwari, nokuti iyambiro yokuisa parutivi mutoro wose nechivi chinokasika kutikanganisa, kuitira kuti tigobhururuka nokutsungirira mujawe uyu wakaiswa pamberi pedu kumuvambi nemupedzisi wekutenda kwedu.
God bless you, church. Hold to God's unchanging hand. Yes, sir. If you feel his presence, go to him. If there's anything wrong in your heart, make it right. We ain't got much time left. The coming of the Lord is at hand. Do you believe it?
Mwari vakuropafadzei kereke. Batirirai paruoko rwaMwari rusingashanduki. Hongu changamiri. Kana uchinzwa upo wake, enda kwaari. Kana paine chakaiba mumwoyo mako, chigadzirise. Ati chisina nguva yakawanda ya Sara, kuya kwaShe kwa skwedera. Muno mutenda here?
Hallelujah.
Oh, my. Won't that be wonderful there? What a time when I see the old veterans back kind of walking down to that paradise. Oh, my. I'm looking for that hour.
Zvangu ini. Zvinenge zvisinga shamisi here ikoko. Inguva yakadini. Pandinoona mari dzakare. Dzichifamba ikoko. Nemu paradiso iri. Oh, zvangu ini. Ndiri kutarisira nguva iyi.
I remember hearing my brother say when coming back across the seas, when the old battlefields and things said those old veterans, when they come in the side of that Statue of Liberty, they roll them cripples up there so they could see the Statue of Liberty.
Ndinorangarira ndichinzwa munun'una wangu achiti paakadzoka kubva mhiri kwamakungwa kubva kunzvimbo dzehondo nezvimwe akati mari dziya dzakare pavakangoona Statue of Liberty ndokukungurutsa zvirema ipapo kuti zvigone kuona Statue of Liberty.
You see it first on a ship when he comes up because it's so high. And you see an arm standing up there. So that man just break down and cry. And this great big man standing there just fall right over on the deck and start crying. What was it? A sign of liberty. Everything that he ever loved lays right behind that sign there.
Ndiyo yaunotanga kuona uri mungarava paunouya. Nokuti yakareba kwazvo kuenda mudenga. Uye kuona ruoko rwuya yakamira ipapo ndokuti varume ava vakabva vangotanga kusvima misodzi nokuchema. Ivo varume vakuru vaive vakamirapo vakangodonhera pasi ndokutanga kuchema. Chaiva chii? Chiratidzo cherusununguko. Chose chavaida chaiva chiri seri kwechiratidzo ichi.
Oh, but what will it be when I hear the old ship of Zion blow that morning and I see the banners waving? When the battle's over and the victory's won! Hallelujah!
Oh, asi zvichange zvakadini pandichanzwa ngarava yakare yeZioni ichirira mangwanani aye ndoona mireza ichipepereka apo hondo inenge yapera uye tawana kukunda. Hallelujah!
And we're coming home where death, sin, and hell is conquered. And there's no more sin, no more death, no more sorrow. I can just hear the whistle blowing. Oh, we're nearing the city. Yes, sir. The breakers are coming in. The old ship's moving into her place. God help us to live for that hour.
Hallelujah. Hapa chisina rufu, hapa chisina kusua. Dino kwanisa kuzwa pembe zichirira. Oh, tave page kone guta. Hongu changamire. Masai sai arikuya, ngarava yakare. Ili kufamba ichienda panzvimbo yayo. Mwari, tibatsire kuraramira nguva iyi.
Lord Jesus, we are a people who are trying our best with all that's in us to walk in the light of the gospel of your great gospel that you died to make right.
Ishe Jesu, tiri vanhu avo vari kuedza nepose patinokwanisa nezvose zviri matiri kufamba muchiedza chevhangeri yevhangeri renyu guru iro ramakafira kuti rinatse.
We are so thankful to see in this evil dark days that we're living now in this hour that we see the signs appearing. Oh God, as it is a handwriting on the wall.
Tinotenda zvikuru kuona mumazuva ano akaipa, akashiba atiri kurarama maari, zvino munguva ino, kuti tiri kuona zviratidzo zvichioneka. Oh Mwari, sezvo zvinyorwa zviri pamadziro.
We thank thee, Lord, that we can see it and know that deliverance is close at hand. We preach, we cross the country, we see you work. Great signs, show yourself daily, every year.
Tinokutendai Ishe, kuti tinozviona, uyonokuziva kuti rudzikinuro rwave pedyo. Tinoparidza, tinodarika nemunyika, tinokuona muchiita zviratidzo zvikuru, muchizviratidza zuva nezuva, makore ose.
There's not a year passing, but what great is supernatural signs is striking the earth. And we see it, knowing that the great army of God marches on.
Apana gore rinopfuura, asi apo chikuru, chiratidzo chake chemweya, chiri kurova nyika. Uye tinochiona, tichiziva kuti, hondo huru yaMwari, iri kufora, ichienda mberi.
Oh, not many in number, but what a powerful group that's got eternal life. Said they shall run through a troop and leap over a wall. Yes, the troop of death will have no holders to it. She'll run right to it, leap over the wall between natural and supernatural and go into the arms of God, into that great eternity.
Oh, avana kuwanda. As ipo karakadini, rine simba rine upenyu singaperi. ndokuti vachamhanya nepakati pemauto nokuchirika muduri. Hongu, mauto erufu anenge asina chaangagona kubata, achamhanya achipfuura nemauri nokuchirika muduri pakati pezvepanyama nezvemweya nokuenda mumaoko aMwari. Munaziyenda nakuenda guru.
Lord God, we thank you for this. We know the time is approaching at hand. I pray, God, that tonight, if there be some here who doesn't know you, who's never made their peace, and maybe tonight, while we've been speaking, a little voice has been speaking down their heart, I feel the warning that I can't be around much longer.
Ishe Mwari, tinokutendai nekuda kweizvi. Tinoziva kuti nguva yasikwedera. Ndinonamata Mwari kuti maneru ano, kana paine vamwe vasingakuzivei, vasati vambova nerugare, uye zvimwe kuda maneru ano, apo patanga tiri kutaura, inzwi duku ranga richitaura zasi mumwoyo mavo, ndiri kunzwa kuyambirwa kuti handichisina nguva yakareba ndiri pano.
Oh God, may they put the house in order right now. May everything be set. May the coldness, maybe they're Christians, but they just haven't, they've lived under this so long and seen so many things, they've just lost the value of it. It's the things, they take it lightly instead of real deeply and sincerely.
Oh, Mwari, dai vakaisa musha wavo muhurongwa, iye zvino, dai zvinhu zvose zvave panzvimbo, dai kutonhora pamwe maKristu, asi havangorina vararama pasi peizvi kwenguva yakareba, pamwe nokuona zvinhu zvakawanda vakangorasikirwa neukoshi hwazvo. Zvaka zvinhu zvacho havazvikoshisi panzvimbo yekuzvidzamisa nekuperera.
Oh God, let us check up tonight. Granted, knowing that these great things are only warning us of the soon rapturing church. And if we are laden with sin, with unbelief, and with slothfulness, we shall not make that rapture.
Oh, Mwari, regai tizviongorore manheru ano. Zviitei, tichiziva kuti, zvinhu zvikuru izvi, zviri kungotiyambira pamusoro pekereke ichabvutwa nokukasika. Zvino kana takaremerwa nezvivi, nekusatenda, nehunyope, tichatadza kupinda mukubvutwa.
We know it, Lord, so we pray that you'll burn into us the Holy Ghost, down into our hearts. Oh, God, set our souls on fire with your blessings. Help us to understand.
Tinozviziva Ishe, nokudaro tinonamata, kuti mupisire mweya mutsvene mukati medu, zasi mumwoyo yedu. Oh, Mwari, tungidzai mweya yedu, ibvire nemaropafadzo enyu, tibatsirei kunzwisisa.
Now bless the people together, bless our precious pastor, his wife, bless the deacons, the trustees, all the laity together. Forgive our sins, heal our sicknesses, Lord, and set our hearts aflame.
Zvino ropafadzai vanhu pamwe chete, ropafadzai mufundisi wedu akakosha nemudzimai wavo, ropafadzai madikoni, matrustee, nevanhu vose pamwe chete. Regererai zvivi zvedu, podzai zvirwere zvedu Ishe. Uye tungidzai mwoyo yedu ibvire.
May we go from this place with a warning message as we meet the people in sin and tell them, friend, aren't you shameful that you do such things, knowing that you have to meet God someday?
Uye dai tikabva panzvimbo ino tiine mharidzo yokuyambira, apo tinosangana nevanhu vari muchivi, tovaudza, shamwari, haunyare here kuti unoita zvinhu zvakadai, uchiziva kuti uchafanira kusangana naMwari rimwe zuva.
Grant it, Lord. I commit them to you now. Commit the message and all together to work together for your glory. In Jesus Christ's name, amen.
Zviite Ishe, ndinovakumikidza kwamuri zvino. Ndinokumikidza mharidzo nezvose pamwe chete kuti zvishandire pamwe chete kubwinya kwenyu nemuzita raJesu Kristu. Amen.
I love you.
I love you. I love you. I love you.
tena
chasma sanze
wangu amote wekare vari.
Don't you love him? Think of what we are. Look how far up the road we are, friends. Just look back down the road from way down yonder, the days of Luther and Wesley, on down through the age, and look here where we're at. Right here at the top of the pyramid.
Hamumude here, funga zvatiri, tarira patave zvino munzira shamwari. Chingo tarisa kumashure, uchidzika nemugwagwa, kubva kumashure shure, mumazuva arudha, wisiri, richidzika nemazera, tarira pano patave, chaipo pano, pamusoro pepiramidi.
Right here where God has proved it, that the Bible through the seven seals has perfectly been revealed. Waiting only now for them seven mysteries right at last on the coming of the Lord and the rapture of the church that might happen before morning. Oh my.
Chaipo pano, apo mwari wakazviratidza, kuti Bhaibheri kubudikidza, nezvisimbiso zvinomwe, rakazarurwa zvakakwana. Takangomirira zvino, zvakavanzika zvinomwe, pakupedzisira. Zviri pakuuya kwashe nekubvutwa kwekereke kunogona kuitika mangwanani asati asvika. Oh zvangwi.
No
muda.
Sincerely.
Tapirira zvino dino muda. Nokuti agatanga undida. Nokuti
Rupo
Yesu Rwangu Amoti Wekarivari.
As we quietly now, do you realize that each one of us in here is got to leave here? Leave this world? Do you know that a man that is born of a woman is of a few days and full of trouble?
Apo murunyararo zvino, munocherechedza here kuti mumwe nomumwe wedu pano, achabva pano, achasiya nyika ino. Munoziva here kuti munhu akabarwa nemudzimai, ane mazuva mashoma, uye azere nematambudziko.
Did you know that because that we're born of that tree from the Garden of Eden of death, that we've got to die, we're the fruit of our mother's womb, and we have to die? We have to separate this life.
Manga muchiziva here kuti nokuda kwekuti takabarwa nemuti uya wakabva mubindu reEden werufu kuti tinofanira kufa. Tiri muchero wechibereko chaamai vedu, zvino tinofanira kufa. Tinofanira kupatsanura upenyu huno.
Young or old, it makes no difference. If the oldest man or woman in here lives through the night, she'll outlive or he'll outlive many 10, 15-year-old children. Hundreds of them will die across the world before morning of children.
Muduku kana mukuru, hazvina mutsauko wazvinoita. Kana murume kana mudzimai mukuru, kudarika vanhu vose muno, akararama usiku wese, mudzimai achararama kudarika kana murume, achararama kudarika vakawanda vane gumi. Vana vane makore gumi nemashanu. Mazana avo vachafa pasi rose mangwanani asati asvika. Vari vana.
So, all it matters is what are you doing right now? This may be your last opportunity, young or old, you're able to get the church. Don't leave one thing undone. Be deeply and sincere.
Saka zvine basa, ndezvekuti uri kumboitei iye zvino. Uno unogona kunge uri iwo mukana wako wekupedzisira. Muduku kana mutana, unokwanisa kuenda kuchechi. Usasiye chinhu chimwe chisina kuitwa. Perera zvakadzama.
Lay every sin and everything aside. Look straight into the face of God and ask the question, Lord, do I please you? What else could I do, Lord Jesus? I'll never have the opportunity no more after this life is over to serve you.
Isa chivi chose, nezvimwe zvose padivi. Tarisa wakananga chaimo muchiso chamwari, ugobvunza mubvunzo. Ishe, ndinokufadzai here? Chii chimwezve chandinofanira kuita?
Ishe Jesu. Andi zombo wani mume mukana zakare. Mushure megu guma kwa upenyu huno. Kuku kushumirai.
This is the only time I have. Lord God, only let me know what you want to do. If I should go do this or I should do that, I'll gladly do it.
Ino ndiyongu wa yoga ya ndinayo. Ishe mwari, ingwe itaipezi kuti, ndi zile shamuru kuda kuita. Kuti ndiende ere, kune ita zakati, kana kuti ndinofanele kuita shokuti. Ndi chafara kuziita.
Do we think that sincerely? Does the little fellows think that? Does the middle age think that? Does the old people think that? Does the teenage think that?
Tino zifunga ere taka perera. Koma china maduku, ano zifunga o ere. Kove mazera epakati nepakati, vano zifunga o ere. Kova tana, vano zifunga o ere. Kova vezera, vano zifunga o ere.
We got to go. And how do you know that we all won't be gone before morning? We don't know it. You say, that worries me. It shouldn't. Frankly, it should make you most happy. Amen. To know that you're leaving this old pest house.
Tinofanira kuenda. Uye unuziba sei. Kuri tose tinuko na kungetaenda mangwana asatashika. Ati jizive. Munoti, izozo zinotineza. Azifanire. Chaizo izo. Zinotofanira kukuita kuti ufarisise. Kuziba kuti urugusia imba ino yema tambudziko.
There's another world. You don't have to leave very far. It's right with you. It's right around you. God only gave you 5 senses. And that's the context so much of this world. But there's another world that you haven't got any senses to contact. You can't contact it because you don't have it.
Pane imenyika. Hautombobva uchienda kure kure. Iri ipapo chaipo pauri. Yaka kupoteredza. Unongofanira iwe mwari vakango kupa manzwiro mashanu. Uye ndezve kuti ugobatana nezvakawanda zveizvi zvenyika ino. Asi pane imwe nyika yausina mamwe manzwiro ekuibata. Haukwanise kuibata nokuti hauna iwo.
For instance, I said Sunday night, maybe you didn't get it. What? We got 5 senses. See, taste, feel, smell, and hear.
So kuti ndakati, svondo maniro. Zvimwe amuna kuzvibata. Chi tine manzwiro mashanu. Kuona, kuravira, kunzwa, nekubata, kunoidza, kunzwa.
But what if you didn't have the sight? You just had taste, feel, smell, and hear. And somebody received their sight and said, there's another world. Sun, and feelings, you bump into things, and what it is, can tell you what it is.
Asiko dai wanga, usingaoni. Wanga unongorire kuravira, kunzwa, nekubata, kunoidza. Nokuzwa, zvino mumwe munhu obva agamuchira kuona kwake zvino oti, pane imwe nyika, zuva, manzwiro aya munyama, unodhumira muzvinhu, zvino chii, chingakuudze zvazviri.
Why you think the person's crazy, because you don't have that sense of sight. Nobody ever had it, you know of. You've heard of people who said such things that, but you doubted it.
Handiti munozofunga kuti, munhu uyu anopenga, nokuti hauna manzwiro aya ekuona. Hapana akambova nao waunoziva. Wakambozwa vanhu vachitaura zvinhu zvakadaro. Asi wakazvipokana.
But we know by the sense that it's real. It's a real place. It's a place where you can see. Your sense declares that.
Asi tinoziva nemanzwiro aya. Kuri ndezve mazviro kwazvo. Inzvimbo iriko zvemazviro kwazvo. Maona. Inzvimbo apo unokwanisa kuona. Manzwiro ako anozvitaura.
Now the only thing you do when you die, you just change those 5 senses. Glory. You just receive another sense. And you're alive with a higher sense, thousands of times higher than this, in another life. A life where there's no death. Where there's no sorrow.
Zvino chinhu choga chaunoita kana wafa. Unongoshandura manzwiro mashanu aya. Glory. Unongo gamuchira mamwe manzwiro. Uye wave mupenyu nemadzwiro epamusoro akapetwa zviuru kudarika iwo aya. Mune humwe upenyu husina rufu, kusina kusuwa.
In the things that you don't know nothing about now, you see it plainly when you cross there. You don't understand it now because you're bumping into it. You haven't got that sense.
Uye zvinhu zvausingazive nezvazvo, iye zvino uchanyatsozviona zvakajeka kana wayambukira ikoko. Hauzvinzwisise iye zvino nokuti uri kungodhumira mazviri, hauna manzwiro acho.
You say, I feel a strange feeling here tonight. Looks to me like there's a, I just want to cry or shout or something. It's the angels of the Lord.
Unoti ndi, ndinonzwa mamwe manzwiro asinganzwisisike pano manheru ano. Zvinoratidzika kwandiri sokunge pane zvii. Ndiri kungonzwa kuda kuchema, kana kudanidzira, kana zvimwewo. Ingirozi dzaJehovha, maona?
Like somebody say, you know, never have a sense of sight. Say, once in a while I feel something real, like a feeling like warm. He say, it's the sunlight.
Simwe munhu anoti munoziva, asina kumbova nemanzwiro ekuona, oti, apo neapo, ndiri kunzwa chimwe chinhu chechokwadi, anenge manzwiro ekudziya. Unoti, chiedza chezuva.
What is the sunlight? I never did see, you know, see, never did see, don't know what it is. See, somebody over there has to tell him somebody can see it. Oh, my. See?
Chii chiedza chezuva. Andira kumbochiona, hapana, munoona, haana kumbobvira aona. Hazive kuti chii, munoona, mumwe munhu uko, anofanira kumudza, mumwe munhu, anokwanisa kuchiona. Hoho, zvangu ini, maona.
We just change. Don't be afraid of death. Death ain't nothing but a scarecrow. Jesus conquered it.
Amen.
Even when Paul come down at the end and said, death, where is your sting? Where's your scare?
Tinongo shanduka. Usachike rufu. Rufu hapana zvarwuri. Idukununu. Jesu akarukunda. Kunyange Paulo paakasvika kumaguma akati, rufu, rumborera rwako rwuri piko? Kuchikisa kwako kuri piko?
Grave, where is your victory? You say you got me? I want to point you back here to Jerusalem. There's an empty tomb there, and I am he that conquered both you, death, and hell. And I'm in him, and you can't hold me. I'll rise again. Oh, my.
Bwiro, kukunda kwako kuri piko. Unoti wandiwana, di noda kukunonge zera seri uko kuJerusalema. Pane bwiro risina arimo ikoko, uye ndini ndakakunda Mose, iwe rufu neGehena. Uye ndiri maari zvino, haukwanise kundibata, ndichamuka zvakare. Oh, zvangu ini.
He said, there's a crown laid up for me that the Lord, the righteous judge, will give me, and not only me, but all those who love his appearing.
Akati, pane korona yandakachengeterwa, iyo ishe mutongi akarurama, achandipa. Kwete inindoga, asi avo vose vanoda kuuya kwake.
You love him. You want to see him come. You're waiting for him. It's a long story. It's a long wait. It's a love affair. But you just can't wait till you see him. Oh, my. That's the way it is. Oh, that's the time we're looking for. That's the hour.
Munomuda, munoda kumuona achuya. Makamumirira, inyaya yakareba, kumirira kwakareba, inyaya yerudo, asi haukwanise kumirira kusvikira wamuona. Oh, zvangu ini, ndizvo zvazviri. Oh, ndiyo nguva yatakatarisira, ndiyo nguva yacho.
If your heart's not like that tonight, friend, be careful. Be careful. Don't let the enemy deceive you.
Kana moyo wako usina kuita sasa, saizvozvo manheru ano, shamwari, ngwarira, maona, ngwarira, usarega muvengi achikunyengera.
When the Holy Spirit here wants to take its flight to its maker, to its master, there's a love affair that no one can tell about. That's right, it's real. It's real.
Kana mweya muchene uri munhu, wava kuda kubhururukira kumusiki wawo, kuna tenzi wawo, pane nyaya yerudo isina anogona kuitsanangura. Ndizvozvo chaizvo. Ndezvamaziro kwazvo.
So, if it's a warning saying you're not ready for that, and remember, God might be getting you ready for something. See, you're not ready.
Saka kana paine yambiro inoti, hausati wazvigadzirira, zvinorangarira, Mwari vanogona kunge vaine zvavari kukugadzirira. Maona, hausati wagadzirira.
You say, well, if I get baptized the Holy Ghost then, well, maybe the Lord will take me? No, not only that, you're just then getting ready to live. You ain't ready to live till you get the Holy Ghost. And when you get the Holy Ghost then, you're just fit to live. You wasn't fit to live before that, see? But you now you're just fit to live after you got the Holy Ghost, see? Just getting you ready.
Unoti, zvakanaka, kana ndikabhabhatidzwa mweya mutsvene, zvino, zvakanaka, zvichida Ishe vachanditora. Kwete, kwete, izvozvoga, wave kungogadzirira bedzi kuti uchirarama. Hausati wagadzirira kurarama kusvikira wawana mweya mutsvene. Zvino kana wawana mweya mutsvene, zvadaro, unenge zvino wachikodzera kurarama. Wanga usati wakodzera kurarama kumashure kwacho. Munoona, asi zvino wave kukodzera kurarama mushure mokugamuchira mweya mutsvene. Maona, kungokugadzirira.
See, people say, well, I got to get ready to die. Oh, my, I get ready to live. Amen. The thing of it is, get ready to live. Live in Christ.
Maona, vanhu vanoti, zvakanaka, ndinofanira kugadzirira kufa. Oh, zvangu ini, ndikugadzirira kurarama. Amen. Nyaya yacho ndeyekuti, gadzirira kurarama. Rarama uri muna Kristu.
Victorious life over sin, death, hell. I already have the victory. He's my victory. And I'm his evidence. I'm the evidence of his victory. Amen. That's it.
Upenyu hwekukunda chivi, rufu, gehena. Ndatove nekukunda nechekare. Ndiye kukunda kwangu. Uye ndini umbo wake. Uye ndiri umbo hwekukunda kwake. Amen. Ndizvozvo.
How do you know he got it? I got it. Amen. He gave it to me by his grace. I feel it. I know it. I see it working in my life. It changed me. And according to this a book here, he said that I had eternal life and would not be able to come to the judgment. I'd pass from death into life because he took my judgment for me. And if he paid the price, don't try to bring me to any judgment. He's done took it for me and I accepted it. Amen. Yes, sir.
Ko unozviziva sei kuti unao. Ndinao. Amen. Akaupa kwandiri nenyasha dzake. Ndiri kuunzwa. Ndinoziva. Ndinoona uchishanda muupenyu hwangu. Wakandishandura. Uye mera nebhuku ipano, akati ndine upenyu usingaperi, uye handigoni kusvika pakutongwa. Asi ndadarika kubva kurufu, ndichipinda muupenyu, nokuti akanditorera kutongwa kwangu. Zvino kana akabhadhara mubhadharo, usaedza kundiunza pane chero kutongwa, akatonditorera kare, uye ndakazvigamuchira, hongu changamiri.
So there's no more judgment, there's no more death. Oh, I have to leave the church and leave the people someday, but that, if Jesus tarries.
Saka, apachisina kutongwa zvachose. Apachisina rufu zvachose. Zvachose. Oh, ndichazosiya kereke. Nokuzosiya vanhu rimwe remazuva. As izozo, kana Jesu akanonoka.
If that happens, well, my, I ain't dead. I can't die, I got eternal life. How can he die with eternal life? Amen. Eh? Always in the presence of God and forever shall be with him. Amen. That thrills my heart. My, makes me want to start preaching again. That's right. Oh, he's wonderful.
Zvino kana zvikaitika. Ko, ini zvangu, andina kufa. Andikwanise kufa. Ndine upenyu usingaperi. Ko, unofa sei, uine upenyu usingaperi. Maona, nguva dzose, uri muupo hwaMwari. Uye uchava naye nokusingaperi. Amen. Zvino fadza moyo wangu, zvangu ini, zvino ndiita kuti ndide kutanga kuparidza zvakare. Maona, ndizvo chaizvo. Oh, anoshamisa.
Isn't he wonderful?
Anoshamisa.
Wonderful.
Shamisa.
Wonderful.
Shamisa.
Isn't he
Jesus, Ishe wangu.
My Lord.
Ah, shamise here.
Eyes have seen.
Meso akaona.
Ears have heard.
Zeve ndokunzwa.
Zvakanyorwa
mushoko raMwari. Jesu Ishe wangu. Shamise here.
I love that testimony. Eyes have seen. Ears have heard. What's recorded in God's word. Isn't Jesus our Lord wonderful?
Ndinoda chapupi ichi. Meso akaona. Nzeve ndokunzwa. Zvakanyorwa mushoko raMwari. Jesu, Ishe wedu, hashamise here.
Oh, I love him. He's my peace, my life, my hope, my king, my God, my Savior, my father, my mother, my sister, my brother, my friend, my everything. You see?
Oh, ndinomuda. Ndiye rugare rwangu, upenyu hwangu, tariro yangu, mambo wangu, Mwari wangu, muponesi wangu, wangu. Oo, zangu ini, baba wangu, amai wangu, anzazi yangu, mukuma wangu, shabari yangu, zangu zose, muri kuona.
We used to sing a little song like that. You know, do you all ever get them little Pentecostal songs like, I hope they got that recorder turned off. That's what we used to sing.
Taimbo imba kambo kakadaro, munoziva. Mose munombo wana ere dzimbo duku dzepende coast sekuti ndine taro yekuti vadzima rekoda munoona chimbo chia cha taimbo imba
He's my father,
baba wangu
my mother
wangu,
my sister
yangu,
and my brother
wangu,
He's everything to
andiri.
Me He's everything
ndiye zose kwandiri ndiye zose
everything
ndiye zose kwandiri nokuti ndiye baba wangu
mai
wangu hanzvadzi yangu nemukoma wangu ndiye zose kwandiri.
Remember when we used to sing that? Any of you remember it? My years ago, then we used to say
munorangarira here pataichiimba pane here mumwe wenyu anozvirangarira zvangu ini makore apfuura uye zvetaiwanzoti ndinoziva raiva ropa ndinoziva raiva ropa ndinoziva raiva ropa kwandiri
rimwe
zuva pandakanga ndakarasika akandifira pamuchinjikwa uye ndinoziva raiva ropa kwandiri. Munorangarira here kambo kaya? Regai tione ndechipi chimwe zviya chataiimba. Regai tione.
Oh,
haungarinde here pamwe neni kweawa imwe pandinoenda uko pandinoenda
uko.
Oh, haungarinde here pamwe neni kweawa imwe pandinoenda uko kunonamata. Ndiri kukunda ndiri kukunda ndiri kukunda ndiri kukunda nokuti ndinoda Jesu ndiye muponesi wangu uye anonyemwerera uye anondidawo zvakare.
Used to be old brother Smith, the colored brother, used to be down here at the corner. Oh, I'd hear those colored folks down there. I'd just sit there screaming, crying, and everything else, shake my car all over and jump all around like that. They'd all clap their hands.
Zvaiitika kuti mutana hama Smith, hama yechitema, akanga ari zasi uko pakona. Oh, ndaizwa hama dziya dzechitema zasi uko. Ndaingogara ipapo, ndotaridzira nokuchema nezvimwe zvose, ndozunguza zunguza motokari yangu, ndochirika chirika, ndichitenderera sezvizvi. Vose vaiombera maoko avo.
Oh, won't you watch with that little beat the colored folks has, you know, nobody can sing like them. You might as well forget to sing. 1 hour while I go yonder.
Oh, haungarinde here pamwe kamuimbiro kaya kanoitwa nevechitema munoziva hapana anogona kuimba sawo kanganwai henyu nezvazvo maona awa imwe pandiri kuenda uko.
Oh my, sitting there, I said, oh God, this little old boy about 20 years old, I'd run around that car and just shout and praise God like that. Oh, what a time.
Oh, zvangu ini, ndaigara ipapo ndokuti, oh Mwari, kakomana aka kaduku, kane makore angaite makumi maviri, ndaimhanya ndichitenderera tenderera motokari izvino, ndichingodanidzira nokurumbidza Mwari saizvozvo. Oh, inguva yakadini.
That's just the early beginning when the God was just moving among the people like that. Now we're coming to a strong church. Not many in members, but powerful in the spirit. Amen. How wonderful.
Ndiwo aingori mavambo ipakutanga. Apo Mwari vakanga vari kungofamba pakati pevanhu saizvozvo. Zvino tave kuya mukereke yakasimba. Isina nhengo dzakawanda, asi yakasimba mumweya. Amen. Zvino shamisa sei.
And there used to be a little song. I remember the day down there in Chattanooga, Tennessee, when I met this, not Chattanooga, it was down in Memphis, where I met this little colored woman, you know, standing out there.
Zvino kwaimbo vane chimbo chiduku, ndinorangarira rimwe zuva zasi ku Chattanooga, Tennessee, pandakasangana neuyo, kwete Chattanooga, kwaive zasi ku Memphis, uko, kwa taka sangana ni mzimai uya mduko wejitema munoziva amiri panzi pae.
You've heard me tell about, you know, her boy had a venereal disease and she had this man's shirt tied around her head leaning over the bench like that. And the Lord stopped that plane there and wouldn't let it go somehow, and they told me come get it. The Holy Spirit said, take a little trip and go down this way.
Makambondinzi kwa chitawana ni zazo, munoziva, manakubana waki akange aine chirwere chimadzimai. Zvino akasungirira shati yemunhurume yakamoneredzwa mumusoro wake akazembera benji sezvizvi. Zvino ichi vakamisa ndege iya ipapo uye vakaita kuti isaende neimwe nzira. Zvino vakandiudza kuti ndiuye kuzotora. Zvino Mweya Mutsvene wakati pinda pakarwendo ugodzika nekuno uku.
I went walking out there saying, I thought, my plane's about ready to leave. Just kept saying, move on, keep on going, keep on going. Just the early part of my ministry.
Zvino ndakaenda ndichifamba ndichidzika naikoko ndichiimba ndakafunga zvangu ini ndege yangu yatogadzirira kuchienda. Ndokuramba zvichinzi enda mberi, ramba uchifamba, ramba uchienda. Mazuva ekutanga eshumiro yangu.
I looked, leaned across the fence there in a little bitty shanty little place there. There's an old sister standing there. Oh, she was looked like one of these sisters on the Aunt Jemima pancakes. Great big fat cheeks, you know, and her shirt.
Zvino ndakatarisa. Akazembera pafenzi ipapo, uye imba yechijarata duku ipapo, paiva nehanzvadzi yechikuru yava yakamira ipapo. Oh, akanga airatidzika seimwe yehanzvadzi dziri pamapancake aAunt Jemima. Mazitama makuru akafuta munoziva, uye vhudzi rake rake shati yake yakaunzwa kumashure.
She leaned across the gate like that. I sang that little song about little, what was the, I forget the name of the little song I sang. Now it's something about this little Pentecostal shoddy song, little jubilee.
Akanga akazembera pagedhe sezvizvi. Zvino ndakango ndainge ndiri kuimba kambo kaya kamwezve kaduku. Chaive chi? Ndakanganwa zita rekambo kaduku aka kandaiimba. Zvino chinotaura nezve kaive kambo kechipentecost kapfupi kekufara.
And I just quit singing. I got pretty close. I walked by and she's standing there, tears running down her big fat cheeks. I wanted to hug her. She said, morning, Parson. I said, Auntie, what'd you say? She said, I said, good morning, Parson.
Zvino ndakabva ndamira kuimba ndave pedyo sa. Zvino ndakafamba nepo. Zvino akamira ipapo nemisodzi ichidzika nepamazitama ake makuru akafuta. Ndaida kumumbundira. Akati, mangwanani mufundisi. Ndikati, tete, matukudini? Iye akati, ndati mangwanani mufundisi.
I said, how'd you know I was a parson? Now, to the people in the South, that means minister, you know. Said, how'd you know I was a parson? She said, I knew you was coming. I said, you knew I was coming. I thought, uh-oh, here you see. She said, yes, sir.
Ndikati, maziva sei kuti ndiri mufundisi? Zvinokuwana venyika yekuchamhembe, zvinoreva mushumiri, munoziva, ndokuti, zvino maziva sei kuti ndiri mufundisi? Mudzimai ndokuti, ndanga ndichiziva kuti muri kuuya. Ndikati, maziva kuti ndanga ndiri kuuya? Ndakafunga, oh, hezvo kamunoona. Akati, hongu changamiri.
Said, did you ever read the story in the Bible, Parson, about that Shunammite woman? I said, yes, Auntie, I've read it. She said, Oz was that kind of woman.
Ndokuti, makamboverenga here nyaya iri mubhaibheri, mufundisi, yemudzimai weShunemi? Ndikati, hongu tete, ndakaiverenga. Mudzimai akati, ndakanga ndiri mhando yemudzimai akadaro.
She said, I asked the Lord if he gave me a baby, me and my husband, I'd raise it for him. Said, he did. He gave me a baby and said, I raised it fine, boy.
Ndokuti, zvino ndakakumbira Mwari kuti vandipe mwana, ini nemurume wangu, uye ndaizomukudzira ivo. Akati, vakazviita, vakandipa mwana wacho, uye ndokuti, ndakamurera ari mukomana akanaka.
Said, you're out of the wrong company, Parson. He got a bad disease. And so he's laying in there dying. He's been dying for about 2 days now. He ain't even come to himself for 2 days. The doctor man was sure and said, he can't live. Said, he's dying. It was a social disease. And said,
ndokuti, akazofambidzana neshamwari dzakaipa. Mufundisi, akawana chirwere chakaipa. Uye ndokuti, areri mukati umu, ari kufa. Anga ari kufa kwemazuva maviri. Zvino, ava mazuva maviri asingatombozivi zvaari. Chiremba akanga ari pano zvino ndokuti, achararama. Akati, ari kufa, chaiva chirwere chemadzimai. Zvino ndokuti,
So I couldn't hardly stand to see my baby die, and I prayed all night. So I said, Lord, said I was the kind of woman that the Shunammite woman was, but said, where is your Elisha?
Ndokuti, anina kukwanisa kuona mwana wangu achifa. Uye ndanamata usiku wese. Uye ndokuti, nati, ishe, ndokuti. Ndaive mudzimai uye akafana nemudzimai weShunemi. Asi ndokuti, ko aripiko Elisha wenyu.
And said, I went to sleep and I dreamed a dream that I was standing here at this gate and I seen you coming down the street, that little hat kind of sitting on the side of your head. But said, there's only one thing. Said, where is that? Said, you're supposed to have a suitcase in your hand. I said, I just left it down there at the Peabody Hotel. She said, I know that you're supposed to have a suitcase. And she said, my baby's dying.
Zino ndokuti, ndakaenda kunorara, ndokurota hope, yokuti ndanganimire pano pagedhe rino. Zino ndakuona yemuchiuya, muchidzika nemugwagwa, muine ngwani duku iyo yakaita sokugara padivi remusoro wedu. Asi ndokuti, pano kuri nechinhu chimwe chete, akati, iripiko iya, ndokuti, munofanira kunge mine suitcase muruoko rwenyu. Ndikati, ndichangobva mukuisiya zasi kuPeabody Hotel. Ndokuti, ndanga ndichiziva kuti manga muchifanira kunge mine suitcase. Zvino mudzimai akati, mwana wangu ari kufa.
I said, my name's Branham. She said, I was glad to meet you, Parson Branham. I said, I pray for the sick. Had you ever hear of my ministry? She said, no, I don't believe I ever did. She said, won't you come in? I walked in.
Ini ndokuti, zita rangu ndi Branham. Iye ndokuti, ndinofara kusangana nemi mfundisi Branham. Ndikati, ndinuna matira varwere, matimaka mbonzwa here nezveshumiro yangu. Ndokuti, kwete, anditende kuti ndati ndamboinzwa. Ndokuti, amungapindawo here mukati. Zvino ndakafamba ndokupinda mukati.
That big fellow laying there like that. I was trying to tell her about divine healing, but that wasn't what was interesting her. She wanted to hear that boy say he was saved and ready to go.
Mukomana uya mukuru akanga akarara saizvozvo. Ndakanga ndiri kuedza kuvaudza nezvekupodza kwaMwari. Asi handizvo zvavakanga vari kuda. Vaida kunzwa mukomana iyeye achitaura kuti akanga aponeswa uye agadzirira kuenda.
And she said God saved him, and about a year later I seen him out there's a red cap down at station.
Zvino mudzimai akati, uye Mwari vakamuponesa. Zvino kwapera kuda ringaita gore, ndakamuona kunze uko, semutakuri wemabhegi zasi pachiteshi.
How the Lord does things. And then when I got back after that, I suppose the plane is supposed to leave at 7 o'clock, and it was about 9:30. And I got a cab and went back, and just as the guy said, last call for flight number. Yeah. So the Lord helped that plane on the ground there while I went and prayed for that.
Yeah.
That's it.
Maitiro anoita ishe zvino. Zvino pandakadzokera mushure mezvo, ndaifanira kunge ndege iyi yaifanira kusumuka na 7 o'clock. Apa dzakanga dzave kuma 9:30. Zvino ndakatora tekisi ndokudzokera. Zvino pandakangoti ndichipinda, vakati kudanidzira kwekupedzisira kurwendo rwendege namba yokuti nokuti. Ishe rakabata ndege iyi iri pasi ipapo. Pandakaenda kunonamatira mukomana uya. Maona, ndizvo chaizvo.
I was trying to think of that a little. One of them. That's it. Oh, how we used to make that ring in here and clap our hands and say.
Ndanga ndiri kuedza kufunga pamusoro pekaya kambo kaduko. Mumwe wavo. Ndiko kacho. Oh, maitiro ataiita kuti karire muno. Nokumbira maoko edu. Taiti.
One of them.
Mumwe wavo.
One of them.
Mumwe wavo.
I'm so glad that I
zvikuru,
can say I'm one
nokuti
of them.
Kuna kuti ndiri mumwe wavo.
Hallelujah.
Mumwe wavo. Ndiri mumwe wavo.
I'm so glad
zvikuru,
that I can say
nokuti ndinokona kuti ndiri mumwe wavo.
They were gathered
vakanga vakaungana muime pamusoro vose vachinamira zita rake vakabhabhatidzwa nemweya mutsvene zvino simba rokuita basa rakauya. Zvino zvaakavaitira nezuva iroro anokuitirawo zvimwe chete. Ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo. Mumwe wavo. Mumwe wavo. Ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo. Mumwe wavo. Ndiri mumwe wavo.
I'm so glad that I can say I'm one of them. Are you? Listen to this verse.
Uri ere, tere raiku verse iri.
Though these people may not learn to be
our
boast of worldly things, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now before the Lord.
Kure nekwese simba rake richiri rimwe chete.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Kuti ndiri mumwe wavo. mumwe wavo ndiri mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo mumwe wavo ndiri mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo uya hama yangu tsvaga ropafadzo iri rinochenesa mwoyo wako kubva pachivi richaita kuti mabheri emufaro atange kurira uye nokuchengetedza mwoyo wako uchibvira riri kubvira zvino zasi mumwoyo mangu zita rake ngaribwinyiswe uye ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo unofara here nokuda kwazvo mumwe wavo mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo mumwe wavo mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo
Let's just shake hands one another when we say it. What do you say? Let's do it.
Hamusi kufara here. Ngati kungokwazisana imaoko, mumwe nomumwe, patinenge tiri kuchimba. Munoti kudini? Ngati zviitei.
One of them.
Mumwe wavo. Mumwe wavo. Ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo. Ndinenge ndiri kufara zvikuru hama. Mumwe wavo. Mumwe wavo.
I'm so glad.
Ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo.
Uye hama yangu tsvaga ropafadzo iri
rino mwoyo uchibvira richaita kuti mabheri emufaro atange kurira uye nokuchengetedza mwoyo wako uchibvira riri kubvira zvino mwoyo mangu ngarigwinyiswe rake ngatisimudze maoko edu mudenga kufara nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo tose pamwe chete mumwe wavo mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo ndiri mumwe wavo mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo nyatsoteereresai zvakare zvino munoona kunyange vanhu ava vaka vasakadzidza havana kumbobva mukoreji
Our boast of worldly fame. They have all received their Pentecostal blessing.
Kana kudada nemukurumbira wenyika. Vose vakagamuchira ropafadzo ravo rePentecost.
Baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide. Every little nook and corner.
Vakabhabhatidzwa muzita raJesu. Uye vari kutaurira zvino kure nekwese. Muhwangwadza duku nekona dzose simba rake richiri rimwe chete ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kutaura kuti ndiri mumwe wavo chiimbei kereke wavo mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo mumwe wavo mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe tora hengechefu yako duku zvino mumwe wavo mumwe wavo ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo mumwe wavo mumwe wavo uye ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo
We're just like children and nothing form about us. God is without form. Is that right? Yes, sir.
Ishe ngavarumbidzwe. Amen. Takangoita sevana. Hapana urongwa hwatinotevedza. Mwari havana chimiro. Ndizvo here. Hongu changamiri. Ndiri mumwe wavo. Mumwe wavo. Ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe wavo. Ndiri mumwe wavo. Mumwe wavo. Ndinofara zvikuru nokuti ndinogona kuti ndiri mumwe.
Are you really happy? Say it. Just raise your hand and say, praise the Lord. Praise the Lord. I'm glad that I'm one of them. I'm happy to be. Lord God, I'm so happy. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Uri kunyatsofara here zvokuti unogona kuzvitaura. Chingosimudza rugo rwako uchiti, Ishe ngavarumbidzwe. Ishe ngavarumbidzwe. Ndiri kufara nokuti ndiri mumwe wavo. Ndiri kufara kunge ndakadaro. Ishe Mwari, ndiri kufara zvikuru mumwe wavo. Mumwe wavo. dino fara zikuru, nokuti dino gona kuti, diri mumwe wavo.
Oh God, help us to be that. Help us to keep the lights of shining, Lord, as we're marching towards Zion. Grant it, Father. In Jesus' name we offer our lives to you for service. Amen. Amen.
Oh, Mwari, tibatsire kuti tive izozo. Tibatsire kuti tichengete zviedza zvichipenya, Ishe. Apo patiri kufora, takananga kuzioni. Zviite, Baba, nemuzita raJesu. Tinopira upenyu hwedu kwamuri kuti hukushandirei. Amen. Amen.
Oh, we are marching to Zion.
Zion.
A beautiful,
Rakanaka. Rakanaka. Zion.
Oh, we are marching upward to Zion.
Tiri kufora. Zion. Gutaria Rakanaka. Ramwari.
Come we Uyai.
Isu vanoda Ishe.
The Lord. And
zvino ngatizivisei mifaro yedu batanai murwiyo muhumwe unotapira batanai murwiyo muhumwe unotapira uye zvino poteredzai chigaro choushe uye oh chingoimbai mumweya chigaro choushe oh tiri kufora tichienda Zioni. Ria Rakanaka, Rakanaka, Zioni. Tiri kufora, tichipira kuenda Zioni. Butaria, Rakanaka, Ramwari. Oh, tiri kufora, tichienda Zioni. Rakanaka, Rakanaka, Zioni. Tiri kufora, tichipira kuenda Zioni. Butaria Rakanaka Ramwari. Regai avo varambe kuimba vasina kumboziva Mwari wedu asi vana vamambo wekudenga asi vana vamambo wekudenga vataure mufaro wavo kure vataure mufaro wavo kure ngati chimbei tiri kufora tichienda Zioni. Oh Rakanaka Rakanaka Zioni tiri kufora tichikwira kuenda Zioni gutaria Rakanaka Ramwari.
Oh, don't that scour you? Don't you love those old songs? I'd rather have them and all you can, any of the other kind of songs you can be. Them good old heartfelt songs. Oh, my. I feel so good and happy when I sing that. Just good, my. I just feel like rejoicing.
Oh, izi hazviku chenese here mukati. Hamudi here dzimbo dziya dzakare. Ini ningasa hangu. Ndava nadzo. Pane dzose dzamunogona. Kana imwe dzimwe dziya mhando dzedzimbo dzamungava nadzo. Idzi dzakanaka. Dzimbo dzakare dzinosvika pamoyo. Oh, zvangu ini. Ndinonyatsonzwa zvakanaka pamwe nokufara pandinodziimba. Dzakangonaka. Zvangu ini. Ndiri kungonzwa kuda kupembera.
Tora zita raJesu
newe. Mwana wekusuwa nedambudzo richakupa mufaro nekudekara. Oh, ritore kwese paunoenda. Zita rakakosha, zita rakakosha. Oh, kutapira, oh, kutapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha. Oh, kutapira. Tariro yenyika nemufaro wedenga.
Heaven, as we bow our heads now.
Tichikota misambisore yedu zvino. Pazita raJesu. Tichigwadama. Tochizambarara patsoka dzake. Mambo amadzi mambo kudenga tichamugadza korona kana rwendo rwedu
rwaguma zita rakakosha
oh
kutapira
oh how sweet oh
tariro yenyika ne
of heaven gracious name oh how sweet oh father and joy.